Ngati kota misini sore yedu kuti tinamate. Baba wedu, tinokutenda ye magwanani ano, nukuda kwenguwa uru kwazo, yuku uya pamechete zakare, uye nukuzarura shokurashe, takarira dzika pano, veri kwedu. Uye, nomuna matazino, kuti mweya mucheni agotora izo ziri mwari, ogo zviunza kwa tiri, kuitira kuti tigova panzvimbo ino, yukuna matira nasi, tine moyo inofara, izere nomufaro. Kuona simba renyu guru, rokudzikinura, ishe, kudzikinura kwa rinoita napwa, nokudzisunungura, zvinotizivisa, zvinhu zvakambovapo, nezviripo, nezvichazouya, uye tinongokutendai nokuda kwezvinhu izvi. Tinonamata kuti mugotiropafadza, patiri kunzvera shoko renyu, zvino pamwe chete. Uye patichaenda, dai zvikanzi mumwoyo yedu, patinenge tichienda, tiri munzira, mwoyo yedu yanga ichitsva mukati medu, apo iye, mweya mutsvene, anga achitaura nesu, apo patanga tiri munzira. Oropafadzai mushumiri wose nhasi, kwese kwese, varanda venyu, vakamirira ichi, chokwadi chenyu. Pindurai minamato yavo yevarwere, podzai mitumbi iri kurwara, yeavo vari kutambudzika. Ishe tinokumbira kuti, mugoenda pakati pevanhu, uye mugotsvaga mbeu yakatemerwa kunze uko. Ishe, mugoiunza kuno, neimwe nzira, kuitira kuti chiedza chigowira munzira. Ishe, nokuti tinotenda kuti nguva yave kupera, zuva rave kunyura, nokuchimbidza kumadokero. Zvino nokuchimbidza, zvichazova kuti, nguva pachange, pachisina. Nguva nezienda nakuenda, zvichasanganiswa pamwe chete, apo Mwari nevanhu vake, vachasanganiswa pamwe chete. Uye tinonamata Mwari, kuti panguva iyoyo, kuti tichaverengwawo, pakati peavo, vachabatanidzwa muna Kristo, vanonzi mwenga wake. Tibatsirei nhasi, patiri kugadzirira tisingazive kuti ramangwana rakadini, asi takagadzirira kugamuchira chose hacho Ishe sokuziva kwedu, izvo zvamakatichengetera, takagadzirira kuzvikamuchira. Tinokumbira ropafadzo iri, kuti Mwari vawane mbiri, nemuzita raJesu Kristu. Amen. Mungagara henyu pasi. Ndanga ndichifara zvirokwazvo mangwanani ano, pandafamba ndichipinda, ndokuona kuti vanhu vakaunganira pamwe chete shumiro yaShe. Uye tiri kupa chiziviso zvino chemanheru, kuchave neshumiro yekupodzwa kwevarwere nhasi manheru. Tichange tichinamatira vanorwara nhasi manheru. Munguva shoma ichangopfuura, vanga pandapinda, Biri mwanakomana wangu andiudza ati pane mumwe muchinda pano anongori murombo, achikaira achibva kuchinhambwe chiri kure, uye ati ndamuisa mukamuri. Baba, ndakasvika nguva yapera nezviro manheru, uye handina kukwanisa kunzvera zvakawanda pachidzidzo cheSunday School chandanga ndiri kuzotaura nezvacho mangwanani ano. Nokudaro ndatora zvinyorwa zviduku zvandakatora kubva pane zvandakanzwa kubva kune zvakataurwa neimwe hama, ndokutora kubvapo magwaro kuti tigova nechidzidzo cheSunday School mangwanani ano, uye patiri kugadzirira nokugadzirira shumiro yamanheru. Zvino Billy ati, pane murume ari umo ari kurwara, ndokuti ndinoshuvira kuti muende nemo munomuona. Saka ndapinda mukamuri iyi iye zvino, uye hama ine zera rinenge rangu nemudzimai wake vagere imomo. Zvino mweya mutsvene waburukira patiri mukamuri iyi iye zvino. Pafungei, kungotaura nezveshumiro yekupodzwa kwevarwere, zvino heunoi uyo, maona. Uye audza hama iyi pamusoro pezvose zvaakaita, uye nezvaanga ari kuita, uye nezvakakonzera dambudziko rake, uye kwaakabva, uye nezvose pamusoro pake. Zvino paiva nemumvuri wakasviba mukuru wanga wakarembera mukamuri iyi. Zvino kwatanga kujeka, nokujeka. Zvino mweya mutsvene ndokubva watanga kushanda. Zvino ndinofunga kuti murume uyu ari pane imwe nzvimbo kumashure kuno zvino, iye nemudzimai wake kuda vatadza kupinda muchivakwa, asi vati vachange vachizomirira zvakadaro kuitira shumiro. Vanobva kumusoro pedyo neYakima, Washington, ndokuuya vachityaira, uye mushumiri weivhangeri. Asi kungoona nyasha dzamwari ipapo, apo murume uyu akambenge ari muchipatara, uye ndokupiwa mishonga nezvose, mweya mutsvene uchizarura zvose izvi. Apo vana chiremba vachiedza zvikuru kuita zvose zvavaikwanisa, zvichida kuitira murume uyu, asi zvangotora kakubata kaduku kubva kuna Mwari, kushandura mamiriro ezvinhu. Kurapa nemishonga yakasimba zvakanaka, asi zvakangoita sezvatingati kupfuura murima. Munoziva iwe zvinogona kutokuwedzera kurwara, munoona, nokuti unozokangarwa zvose zvawakamboziva pavanoisa mushonga uyu mauri. Asi Mwari Ishe nenyasha netsitsi dzavo, uye kunyange ndisati ndamboreva shoko rokuvanamatira, zvanga zvatopera. Maona, zvangotora chimwe chinhu kubva kuna Mwari, kumwe kubata kuya kuti zviitike. Handifaniri kutaura izvi hongu. Ndatarisa, ndiri kuona murume wacho zvino zvakanaka. Handina kuziva kana manga muri muchabudirira nhasi kana kuti kwete. Zasi munyika mandanga ndiri kugara, svondo rino ndinoda shamwari dzangu zasi ikoko, izororo duku pasati pava nemisangano mikuru iyi, munoona. Uye ndinouya kumba kuti ndiende zasi ikoko kuti ndinovhima tsindi pamwe nehama idzodzi. Zvino mhuri iyi, mhuri idzi waro dzandinogara nadzo zasi uko, zviro kwazvo vanhu vakaisvonaka, uye murume wacho ihama chaiyo, shamwari ndizvo zvavari. Zvino mumwe wavo anoda zvikuru imbwa dzekuvhimisa. Zvino ane danga radzo rizere kumusoro ikoko. Zvino ndakaona imbwa duku yakanakisisa zasi ikoko. Imbwa duku iyi yaiva izvo zvandinodana kuti chidimbu chembwa kuenda mudenga nembwa mbiri pakureba. Munoziva, yakanga iri kumhanya mhanya pamba ipapo, uye ndakafunga zvangu ini kuti Joe haangadawo here kuva neyakadaro. Zvino saizvozvowo uko kuArizona haukwanisi kuishandisa, inopinda madhorofiyo, zvino ndiwo anobva ava magumo ayo. Saka zvadaro ndakati, zvakare haukwanisi kuva nayo, havashandise imbwa ikoko munzvimbo iyoyo yenyika, nokuti ivo saka havambokwanisi kudzishandisa. Dzino zvakare mamiriro ekunze, mamiriro enyika ine nemadhorofiyo, zvino dzinourayiwa. Uyezve chokwadi, imbwa kunze ikoko mumi kanawo chimwe chinhu chinoiuraya, zvichida zvakadaro kana ikanga yabuda kunze. Saka zvino murume uyu akati kwandiri, munogona kungoitora yova yenyu, asi handina kuda kuitora. Ndakazvikoshesa. Ndipo pandakazoziva kuti yaiva imwe yeimbwa dzake dzaaidisisa. Zvino murume uyu ari mudzimai wake muduku akaisvonaka nevana vaduku. Zvino rimwe ramazuva vakatanga kutyaira motokari yemurume vachidzoka shure, uye vaiva nemotokari yeOldsmobile iyi. Zvino kambwa kaduku kakanga kakareba kuda sezvizhi, kangori kambwanana. Zvino vakakatsika nepamusoro chaipo pako. Iyi Oldsmobile ndokuenda yakachinjika nepamusoro pekambwa aka, nekumusana kwako pano apa ndokukakuya kari pasi apo matombo akanga ari munzira, akanga achingokabaya nepadumbu rako duku zasi kuno, munoziva. Zvino mudzimai muduku panzvimbo yokumhanya nekambwa kaduku kuna chiremba wemhuka, sezvamunoziva chiremba wemhuka aingokaradzika pakarepo okauraya. Maona, paiva nemumwe mujaya aiva neni. Zvino paakangosvikapo akati, nai iyi yanga iri mbwa yangu, ndaiipfura. Ndokuti ndizvozvo kuirega ichitambudzika zvakadaro? Ndikati zvakanaka, ngatisaipfurei. Ndikati ngati mumirai zvishoma. Ndokubvisa vanhu vose ndokuenda kunoinamatira. Kambwa kaduku kakanditevera kusvika pavharanda. Zvino iko hongu iko, maona. Zvinhu zvose zvamunoda pamunonamata, tendai kuti mazvigamuchira muchava nazvo, muchazvipiwa. Zvinhu zvipi hazvo, ndiye Ishe Mwari wedu, handizvo here? Akaisvonaka nokushamisa, uye tinomuda zvemazviro kwazvo mangwanani ano, nokumutarisira nokuziva. Ndakaona pane rimwe zuva imwe mhuri yakwegura, amai nababa veimwe nhengo yakaisvonaka yeungano ino iva tendi. Zvino amai vave ndinofungidzira pedyo nezana nababa vakadarowo zvakare. Zvino kwemakore gumi nemaviri murume uyu haana kumbofamba nemusana wake, akangorara akati twasa, kana kuti aitadza kurara nedii rake kana zvachose. Akararapo kwemakore gumi nemaviri kwaingori kuchembera. Uye amai zvino vane zera rinenge remurume, ndinofunga kudaro, nechepedyo nezana, uye mukweguru uyu anonzwisisa urombo, anenge ave kurasikirwa nokukwanisa kushandisa pfungwa dzake. Mudzimai ari kufunga kuti pane ari kumutorera zvose zvaainazvo. Zvino ndakatarisa pane kune rimwe divi retafura kwatiri tose, vaduku nevakuru tigerepo. Zvino ndikati, ko tiri kuendepi? Ko tiri kuitei? zvino mudzimai wandakanga ndakagarisana naye zvino ava vakanga vari amai nababa vake. Zvino ndakati, iwe wakanangawo ikoko zvakare. Ndizvo chaizvo, mumwe nemumwe wedu, maona. Ingozvifunga kwechinguvana, tisati tatanga chidzidzo chedu. Ndiko kwauri kuenda. Ko, uri kushingairireiko kuitira kuti ukwanise kurarama? Ko, uri kuraramireiko kuitira kuti ugofa? Haungava here upenzi hukuru kana tikasagamuchira nzira yaMwari yeupenyu husingaperi? Chii chatingafunga pamusoro pacho? Chii chinogona kunge chiri mupfungwa dzedu chingakwezva maonero edu kubva kune chii hacho? Ko, dai waiva uine zana remamiriyoni emadhora uye uriwe muridzi wedunhu reIndiana kana urime dunhu kunyange nyika kana zviri maererano naizvozvo pasi rose, ukararama nguva yakarebesa unotofanirwa kusvika pakadarowo zvakare, maona. Uye nguva dzose, zuva nezuva, nguva yose panorova mwoyo wako uri kuenda wakanyatsonangana naipapo, maona. Iwe hapana kukunda kwaungaite, uri kudii rokukundika, uye iwe unofanirwa kutokundika. Asi rangarira vimbiso yokuti uyo acharasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu achahuwana. Zvino ndeupi upfumi hwaungawana hungadarika upenyu kunyange wawana pasi rose rave rako? Asi kana iwe ukawana upenyu, wawana chinhu chikurusa chingagona kuwanikwa. Ndinoda kundatarisa kuruboshwe rwangu ndikaona zvakare iye zvino chimwe chiratidzo chenyasha dzashe. Kuda masvondo maviri apfuura, ndakadanwa pafoni. Zvino imwe nhengo yakaisvonaka yekereke ino kana mutumbi uno, handidi kudana ino sekereke. Ndinoda kuidana kuti sekutaura kwandakanga ndiri kuita nevamwe vanhu. Vakati, saka uri wekereke ipi? Ndikati, handina yandinopinda. Uri wesangano ripi? Ndikati, hapana. Ndokuti, saka uri wechii? Ndikati, umambo. Uye nemweya mumwe chete takabhabhatidzwa muumambo uhu. Nemweya mumwe chete tose muumambo uhu. Jesu akati, namatai, umambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvazviri kudenga. Zvino akamira nerimwe zuva pamberi pegomo rokushandurwa akati, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, pane vamwe vamire pano havazoraviri rufu kusvikira vaona umambo huchiuya musimba. Zvakafanoratidzwa sezvatakapfuura nemazviri gomo rokushandurwa. Uye Bhaibheri rakati, umambo hwaMwari huri mamuri. Saka ava vanhu veumambo vanopupura kuti uno hausi musha wavo, uno hausi musha wedu. Tiri kutarisira kuuya kwamambo kuzogadza umambo. Ndakadanirwa pachinano chemumwe akanga ave mujodzi chehama mutana yanga yakaita sababa kwandiri. Zvino iye handina kunge ndamuziva kwenguva yakareba, asi ndinorangarira zuva iro randakamuudza muno kuzovababhatidza mumvura. Zvino murume uyu nenguva shoma achange ave nemakore 91 okuberekwa. Zvino mudzimai wake akaisvonaka akandidana, uye nokuti aiva mukoti akati mwoyo wake wakundika zvachose. Kunze kwaizvozvo akanga aine ndinodana handikwanisi kutaura zita racho, kukundika kwemwoyo, kukundika kwetsinga dzemwoyo, ndatenda kukundika kwetsinga dzemwoyo nekukundika kwemwoyo. Chiremba haana kupa tariro zvachose. Zvino murume uyu akanga ave kufa, zvino ndokundidana. Zvino ndakapinda mufodhi yangu duku ndokupinda munzira kuenda kuOhio ndokukwanisa kwese kwandaigona, uye ndisingazive rimwe vhiri rangu rakanga risiri mumutsara rakakwatanura tai racho kubva pariri. Uye zvino ndaka ndokusvika ikoko ndichibva panodirwa Petro kunge 11 o'clock. Ndakanga ndiri kunetseka nezvavo, ndinovada. Uye ndinoziva kana zvikaenderera mberi Ishe vachigere kuuya, handiti munguva inotevera tichazosiyana mumwe nomumwe. Asi izvozvo hazvikanganisi kubvutwa zvino, maona. Kwete, vanouya kutanga zvino. Pane mukana wakanaka avo vakatungamira, vanotanga kuuya, maona. Isu tiri vapenyu vakasara pakuuya kwaIshe hatizokanganisi kana kudzisa awa vete wamana yamwari icharira vakafa muna Kristo vachamuka kutanga zvino apo mesi edu pachaona vadikamwe vedu zvadaro tichashandurwa kamwe kamwe sekubwaira kweziso uye pamwe navo tichabvutwa pamwe chete maona avo vanoenda kutanga vane mukana uri pamusoro peavo vanenge vari vapenyu pandakafamba ndichibva panodirwa peturu panguva chaidzo dza 11 o'clock mweya mutsvene wakati kwandiri usanetseke nezvake uchabata ruoko rwake chishanu munzira zvakare uye achauya mukereke murume ane makore makumi mapfumbamwe nerimwe okuzvarwa ari kufa pandakasangana nomudzimai wavo nevadikanwa vavo muchipatara palaima vakandiudza maererano nechinhano chavo ndokupinda ndokuvatarisa imomo vakati asi pane zvisingadzwisisiki pavari ndokuti vatanga kushanduka kuva zviri nani na 11 o'clock saka zvino ndaka ichi vakanga varatidza vanhu ava zvinhu zvakawanda vanoziva kuti handina kungozvitaura nokuti vakazvitaura kwandiri kutanga vatanga kushanduka vaiziva kuti ndaivataurira chokwadi nokudaro musi wesvondo wapfuura pandakanga ndiri kupinda mublue ball cafeteria mulouisville uko kwandinofunga kuti zvikamu makumi masere kubva muzana zveungano ino vanoungana svondo masikati vachidya ko ndiani wandakaona achiuya achidzika nomugwagwa ndinokutaurirai mwoyo wangu wakabvunda pandakaona hamadhao vedu vachiuya vachidzika nomugwagwa chaizvo zvaakanditaurira ndakavagwina chishanu mumugwagwa zvadaro ndakadzoka pano pausiku hwemusi wesvondo yapfuura ndokutaura nezvechidzidzo chekubatana chokuti kubatana kwechiratidzo chenguva saka zvino izvozvo zvakaita kuti izvozvo zvizadzikiswe chaizvo zvaakanga ataura uye hevanoi vagere muchechi nhasi chaipo pano patiri sekorona yenyasha dzamwari pandakavakwazisa neruoko vari mutende mutende remweya wekufema mavakanga vari ndakati hamadhao muchaita zvakanaka ndichakuonai mukereke zvakare iyi izvanzi najehovha maona ava vagere pano muchechi ipo pano zvino hamadhao kana ndisiri kukanganisa mushumiri wandanga ndiri kutaura nezvake munguva shoma yapfuura apo mweya mutsvene wauya ndokuzarura zvinhu zvose izvi ndokumuudza maitikiro azvakaita ndokumuudza zvaakaita maitikiro azvakaita kuti zvakaitika sei zvose zvanga zviri kuitika kubvira ipapo kusvikira paunhu hwemhuri yake nezvose zvazvo uye ndokumuudza kuti zvapera zvino mushumiri wacho agere necheapo kurudyi mungasimudza ruoko rwenyu here changamire hoyo iye nemudzimai wake chaizvo iye zvino hevanoi hamadhao vagere pano ipo pano zvino ini zvangu haashamisi here zvino izvo zvakambovapo zviripo uye zvichazovapo zvapupu chokutanga chechipiri chechitatu zvinhu zvakambovapo izvo zvamakamboita zvinhu zviri kuitika iye zvino nezvinhu zvichazoitika uye nguva dzose nemazvo nemazvo pashoko ndimwari oga anogona kuita zvakadaro hatisi kufarisisa here nokuda kwezvinhu izvi zvino chikonzero ndanga ndiri kutora nguva yakati rebesei bhili atozoenda kunotora mudzimai wake nemwana zvino ati baba musatanga kuparidza kusvikira ndadzoka saka ndinofunga kuti adzoka zvino uye ndinofanirwa kuva nenguva yakawanda zvakadaro uye ndiri kuedza kubva pane kukumanikidzirai kwemaawa mana ayo andinokuisai pasi pavo pano ndozviita maminitsi makumi matatu nemashanu makumi mana unoona uye nokuedza kutichengeta zvino ndakamborumbidzwa pane imwe nguva muchicago ndakasvika maminitsi makumi matatu kanawo zvimwe maminitsi makumi matatu nemashanu uye usiku hwesvondo yapfuura yaingova maminitsi makumi mana nemashanu bhiri akati muri kuwedzera pakuita zvakanaka baba ndinodada nemi nokuda kwaizvozvo saka zvichida mangwanani ano kuzviita zvemhando yesunday school duku handikuchengetei kwenguva yakarebesa zvino munogona kuzobuda kunze mova nokudya kwenyu kwamasikati nokunamata mozodzoka manheru kushumiro dzokunamatira vanorwara tichagadzira mutsara wokunamatira manheru ano uye tonamatira vanorwara zvino kana paine vanhu vamunoziva munharaunda kwese kwese vari kurwara uye vachida kunamatirwa vaunzei pano manheru maona kana muchizovaunza neipinzira zvayo vaunzei pano maona ndicho chinhu chine basa iko kuvaunza pano nhasi manheru tose tinosangana pamwe chete nenzira iyoyo zvakaoma kuita zvokushanyira vanhu uchienda pano neapo. Zvino unosiya mumwe munhu, zvadaro haazonzwa zvakanaka kwauri. Asi kana ndikagona kuvaunza vose panzvimbo imwe chete, zvadaro ndinogona kuvanamatira. Zvino kana mukakwanisa, kana vanhu vachida kunamatirwa, ivo unoti vachadaro, oh, zviro kwazvo vachanamatirwa, vaunzei muno mukati, Ishe vachitendera tichange tiri pano tigonamatira munhu wose. Nokuti ndinonzwa kuti kudhonza kuya kwechitatu pave kutanga kufamba. Munoona mandiri, uye ndinoda kunamatira munhu wese. Iye zvino ngarizarurei mangwanani ano kugwaro rinozivikanwa, iro randakaita sokuwana zvechimbi-chimbi nezviromaneru, ndakanyatsozara nehope. Zvino ndokunyora mamwe magwaro anoenderana naro. Uye ndichitora sezvinoenderana, ndakanzwa imwe hama kamwe vachishandisa gwaro iri, uye ndakafunga ndakarinyora pasi, ndakafunga. Saka ndinotenda ndicharinyora pasi, nokuti rinogona kuzondibatsira. Kakawanda tinozviita, ndiri kucherechedza. Vakawanda venyu pano vanga vaine chimedu chepepa, uye mushumiri anogona kunge achitaura zvimwe zvinhu. Zvino zvadaro unosvika pane chimwe chinhano, chimwe chinhu chinokurova. Zvino kana ari Mweya Mutsvene ari kuzviita, zvino unotanga kuumba kubva panyaya iyoyo. Ipapo mharidzo yaShe. Uye zvakanaka, ndakacherechedza mumisangano kwese kwaunoenda, vaparidzi nevanhu vachinyora pasi. Zvakanaka, tiri pano, ndizvo zvatavinga pano, kuti tiedze kubatsirana mumwe nomumwe munzira idzi. Zvino ngatizarurei kuna zvakazarurwa chitsauko 3 pamazera ekereke, kudzokorora zera rekereke. Asi zvino tave isi uko hongu, ndinokwanisa kutora gwaro rimwe chete iri, uye neMweya Mutsvene ndoparidza nezvaro kwezana remakore, uye ndisina kana kungobuditsa zviri mariri. Nokuti mugwaro rimwe chete iri, semamwe magwaro ose ari muBhaibheri, akabatana pamwe chete. Zvino ndinoda kutora chidzidzo changu mangwanani ano chokuti ko ndingakundewo sei. Zvino ndasarudza izvi nokuda kwekuti ndinofunga kuti inguva yokuti hatifanire kurega Mweya werumutsiriro uchifa. Tinofanira kuramba tiri murumutsiriro, kuramba tichimutsiridzwa mazuva ose. Pauro akataura kuti aitofanira kufa mazuva ose kuitira kuti Kristu agokwanisa kurarama, uye hatifaniri kurega rumutsiriro urwo ruchifa matiri. Zvino zvakazarurwa chitsauko 3 kutangira pandima 21 tinoverenga izvi: unokunda ndichamupa chinhu ichi, kuti agare neni muchigaro changu choushe, seniwo ndakakunda ndikagara pamwe chete nababa vangu muchigaro chavo choushe. Une nzeve nganzwe zvinoreva Mweya kumakereke. Macherechedza here urongwa hwazvo? Maona, kugara neni mu chigaro changu, kwete pa chigaro changu, mu chigaro changu ndimo muumambo hwake. Maona, zvino ipapo sezvo Kristu ndiye mutongi ari pachigaro panguva iyi yeuzaro hweumambo hwaMwari, nokudaro kereke ichange iri pamwe naye, Mwenga uchange uri pamwe naye muchigaro chake muumambo hwese. Maona, kwete pa chigaro changu, asi muchigaro changu munoona unosvika umambo hwake. Chigaro choushe chiri pamusoro peumambo, uye ushe hunosvika kunongori nemiganhu yawo, uye uhwu hunobva kuna ziyenda nakuenda kusvika kuna ziyenda nakuenda. Chingozvifungai. Zvino patiri kunzvera izvi, chinangwa changu cheizvi hakusi kungouya pano kuti ndiwadzane nemi imi vanhu. Zviri zvandinoda kuita, asi dai ndiine mukana wekuzviita, ndaiuya kumba kwako ndokugwira chishanu, ndotaura newe, ndogara pasi, ndodya kudya kwamadekwana pamwe chete newe, uye ndogara pasi pemumvuri wemuti. Zvino ndotaura nekuyanana kwekanguva. Asi kana tichinge tauya pano, tiri pano nokuda kwechinangwa chimwe chete, ino imba yokugadziriswa. Chino chigaro choushe chaMwari, uye kutonga kunobva muimba yaMwari. Zvino pano ndipo patinouya pamwe chete, tongana murudo pamwe chete, sezvo maKristu chete ndiwo anokwanisa kuraridza rudo. asi imo muno tiri pasi pe utungamiri wemweya mutsvene mweya mutsvene uri pakati pedu uye tiri pano kuti tizvinzvere pakati pedu kuti tione patiri kukanganisa kukundika kwedu uye kuti tingasvika sei tichibva patinofanira kuva kusvikira patinofanira kuva zvino apo patiri neapo patinofanira kuva uye ndizvo zvatinonzvera vashumiri vanonzvera nzvimbo idzodzo pavanhu vavo kana vachinge vaona vanhu pavanoperevera ndipo pavanotangira zvino munguva shomanana ndinofunga kuti kereke pamwe inofanira kunge yave kutora nhanho duku yepamusoro panguva ino handironge kuzviita mangwanani ano zvekuratidza zvinhu izvi asi ndinofunga nenguva isipi ishe vachitendera tisati taparidza pamusoro pehwamanda dziya ndinoda kuunzira kereke chimwewo chinhu icho chamunofanira kuziva ndinotenda zvino uye zvino tiri kutaura pamusoro peizvi kukunda inzwi rokuti kukunda zviri pachena munoziva zvarinoreva unofanira kuva nechimwe chinhu chaunokunda uye zera iri rekereke iro mweya mutsvene uri kutaura nezvaro pano pazera rekereke yeraodhikiya sezvo tichangobva mukupfuura nemariri raida kutsiurwa raodhikiya yaifanirwa kutsiurwa nokuda kwekushaya hanya kwayo kuna kristu yakanga yaisa kristu kunze muzira ravo uye kristu akanga ari kunze ari kuedza kudzokera mukati ndirwo rudo mushure mokunge aiswa panze peimba yake pachake anga ari kuedza kudzokera mukati uye ndokuti uyo anozarura mukova ndichauya kwaari maona kereke pachayo yose yakanga yamuisa panze asi zvino cherechedzai kudana kwake pano hakuzi kukereke bedzi uyo anokunda maona kwete kereke anenge ari mudzimai munoona mutumbi wekereke asi ndeuyo anokunda nunga munhu anokunda zvino uye raodhikiya yakava nazvo zvichiuya kwairi iye zvino tinoona zvadaro tichiziva kuti rino ndiro zera reraodhikiya uye nokuziva kuti zera rino rinoda kutsiurwa kwakasimba kunobva kuna mwari rinoda kutsiurwa kwakasimba zvino kana vashumiri vedu vave zinyekenyeke vasina hanya sevamwe sekuru vakwegura zvavanoita kuvazukuru vavo chingave chavanoita chakanaka uye vave zvataurwa kakawanda kuti mwari ndimari vakanaka zvikuru kusvikira vanoedza kutora mwari sezisekuru risina hanya muri kuona asi haasi ndibaba uye baba vokururama vekugadzirisa uye rudo nguva dzose rwunogadzirisa maona rudo rwunogadzirisa zvisinei kuti zvinorwadza zvakadini rwunogadzirisa zvakadaro amai chaivo vanogadzirisa vana vavo baba chaivo vanogadzirisa maona kana ukangova zinyekenyeke usina hanya uye ugozvirega ndakanga ndiri kudarika rimwewo danda rimwe zuva zasi mumugero kana kuti zvinonzi hova zvino ndakasvetukira padanda iri kunze kwaro rairatidzika zvakanaka raiita sokunge zidanda rakare romuti wemubhichi asi pandakasvetukira pariri chimedu charo chikuru chakawa rakanga rakanyatsoora riri mvuche mvuche ndikati ndizvo zvave kuita makristu vanga vakafa muzvivi nokudarika kwenguva refu kusvikira vave zinyekenyeke havachagona kuva neuremu zvachose ivo havachaziva kuti kukunda zvinorevei zvino ndakatanga kufunga pamusoro pechidzidzo chino zvino kukunda kuchengeta upenyu mauri upenyu pahwakabuda ndizvo zvakasvisa danda iri muchinano ichochi maona uye zvakatoriita kuti ritowedzera kuipa parakarara muhova yaiva nemvura uyezve ipapo ukatora mukristu anofanira kuva mukristu worega upenyu hwamwari huchibva maari pamwe nechiitiko nomufaro wekushumira kristu uye uchigara mukereke munoitika zvakadaro anoora nokukasika zvakapetwa kaviri ndizvo achiraramo ari pasi pazvo saka kana tiri kuedza kutevera mharidzo yenguva kanawo hacho chikamu chino chemharidzo tinofanira kugara nguva dzose muupenyu hwakristu maona nokuti rikasadaro hongorarapo uye ugoziva izvi zvinhu izvi zvauri kufanira kuita zvinoorega kuzviita. Bhaibheri rakati uyo anoziva kuita zvakanaka zvinoorega kuzviita kwaari chivi. Zvino unobva wava zinyekenyeke, wakaora kana wakapatsanurwa kubva paupenyu hwaMwari. Nokudaro shingaira nezvose zviri mauri kugara muupenyu hwaKristu kuti ugobereka muchero. Tinoona zera rino ratiri kugara mariri iro remamwe mazera akanakisisa kudarika mamwe mazera ose. Rino zera rekereke eRaodikia iro rakanakisisa pane mazera ose ekereke, nokuti kumagumo enguva nokupinda kwezienda kuenda. Uye zvadaro ndiro zera gurusa rine chivi. Mune chivi chakawanda muzera rino kudarika chakambovapo, uye masimba asatani akaoma kuarwisa zvakapetwa kakawanda kudarika zvazvaiva mune ripi zvaro zera. Maona pano, kareko mumazera okutanga muKristu aikwanisa nokuda kwekupupura kwake kwekuva kereke kwekuva vaKristu aigona kuzvidimurirwa musoro izvozvo, aigona kuurayiwa oburitswa kubva mukusuwa kwake zvinoenda kunosangana naMwari nokukasika. Asi iye zvino muvengi apinda nemuzita rekereke, uye zvinonyengera zvikuru. Rino ndiro zera guru rokunyengera. Apo Kristu akati mweya miviri ichange iri pedyo nepedyo mumazuva okupedzisira kusvikira zvaitonyengera vasanangurwa dai zvaigoneka. Maona, maona, maona. Rangarirai, Kristu akataura pamusoro pevanhu vakasanangurwa vemuzuva rokupedzisira. Maona, zvaitonyengera vasanangurwa dai zvaigoneka. Pedyo pedyo, vanhu vanorarama, vanhu vanogona kurarama upenyu hwakachena, utsvene, vasingaite zvivi, mhombwe nezvidhakwa nevanyepi, vatambi venjuga, vanogona kurarama pamusoro peizvozvi. Asi zvakadaro vasinawo ndizvozvo. Rino ndiro zera reupenyu, upenyu chaihwo hwaKristu. Apo zvinhu zvakaumba mutumbi wake izvo zvaiva maari, kutanga pasi pokururamiswa rubhabhatidzo rwemvura, kechipiri pasi pokuberekwa patsva kwahwisiri kucheneswa kunochenesa, uye kechitatu pasi perubhabhatidzo rwemweya mutsvene kuisa pabasa mudziyo uya wacheneswa. Maona, inzwi rokuti kucheneswa rinoreva inzwi rechigiriki rinoreva zvakapetwa kaviri, kuti kucheneswa nokutsaurirwa kuzoita basa. Kutsaurirwa kuzoita basa zvino mweya mutsvene unoushandisa. Maona, uye tinocherechedza kana mweya wetsvina uchinge wabva pamunhu unofamba munzvimbo dzakaoma. Ndizvo chaizvo zvaitwa nekereke Baptist, vaMethodist, avo vanotenda mukucheneswa. Zvadaro Jesu akati mweya wetsvina wakabuda unodzoka kumutumbi uyu wekereke, wowana imba yakashongedzwa, yakatsvairwa zvakachena, ichirarama upenyu hwakachena hwakarurama zvakanaka. Asi zvino kana imba iyi isina kuzadzwa, pasina ari kugaramo, zvadaro unouya nemamwe madhimoni akaipa manomwe akashata kudarika iye, zvino chinhano chekuguma chenzvimbo iyi chinenge chashata zvakapetwa kanomwe kudarika zvayaive pakutanga. Zvaive nani dai vakaramba vari marudhareni kudarika zvazvaizova kugamuchira chiedza chiya votadza kuchitevera. Saizvozvowo maPendekosta, munoona, munoziva zvandiri kureva, imba yakashongedzwa. Pandakanga ndiri kutaura nemumwe munhu nerimwe zuva akati vakachenjerera zvikuru, kunyange mapoka mazhinji eutsvene kusadana mweya unoyera, mweya unoyera, nokuti vanozvibatanidza nemaPendekosta. Vanodaro vanoti mweya mutsvene, munoona, kuitira kuti vasati mweya unoyera, nokuti maPendekosta vanhuwo zvavo vanongoudana sezvinotaura Bhaibheri, mweya unoyera. Iwo mweya mutsvene nemweya unoyera chinhu chimwe chete. Asi vakazvichenjerera kwazvo, havadi kubatanidzwa nevanhu vanotaura nendimi, uye ndiwo mweya unoyera pachawo. Maona, chii chakaitika zvino? Kana muvengi akaenda ari pasi pokucheneswa, akanga ashambwa kwazvo, akadzoka ndokuwana imba isina kuzadzwa nemweya mutsvene. Zvino chinhano chekereke inobatana nemubatanidzwa wemakereke, neWorld Council of Churches, zvino ichi chinhano zvino chinoibatanidza neRoma Katorike nezvimwe zvose zvayo uye zvino yaipa zvakapetwa kanomwe kudarika zvayaiva payakabuda muchiLutheran ndiko kwainoendeswa nevanhu uye zvino tarisai zera rekereke reLaodikia mushure mokugamuchira mweya mutsvene uye nezivo nemweya wamwari uri mukati pairi zvino iri kuramba mabasa amwari ichiuti basa rakaipa kototi kudini nezvazvo ndipo apo kristu anoiswa kunze kwekereke yake pachake maona iye hazvina kumbomuratidza ari mukereke kusvikira zvasvika kuLaodikia zvino paakasvika paLaodikia akanga aiswa kunze kwekereke yake ari kuedza kudzokera mukati zvinoonai kururamiswa hakuna kumbomuisa mukati kucheneswa kwakangomuchenesera nzvimbo asi pakauya rubhabhatidzo rwomweya mutsvene rwakamuisa muvanhu zvino vakamuisa panze paakatanga kuzviratidza kuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingapere vakamuisa panze nokuti vave sangano uye iwo mweya wamwari hauwirirane nesangano ravo manzwisisa zvino kuti vakamuisa kunze hatidi kuwana chatinoita nezvekuverenga pfungwa izvi ndezvadhiabhoros kuuka kana maona havanzwisise meso uye havaone nzeve uye havanzwe maona mwari vanongozarura meso sokuda kwavo vanoomesa uye wavanoomesa wavanoda kudaro uye nokupa upenyu kune avo vanoshuvira ndizvo zvakataurwa negwaro zvino tinoona nguva dzino dzatiri madziri chinhano chino uye tinoona zvazvaimbove uye mweya mutsvene uri kutsiura zera rakamuisa panze asi mune zvose izvozvo makacherechedza here kune uyo anokunda kunyange muzera rezvenyika rakashata uyo anokunda tinoona pano kuti mwari agara aine vakundi aiva nevakundi muzera roga roga panongogara nguva dzose muzera rose rakambova panyika mwari vaigara nguva dzose vaine mumwe munhu wavaiisa maoko avo paari sechapupu panyika havana kumbogara vasina chapupu kunyange hazvo dzimwe nguva angori mumwe chete asi mumwe munhu akakunda zvino sevatsvene vakare zvino mumwe murume akanaka zvikuru mudzidzi aiti mushure mezvisimbiso zvinomwe akati hama Branham imi muri munyori munhu anofananidza waro akati ko muchazviita sei kuisa kereke mukubvutwa pasina nguva yekutambudzwa mumufananidzo akati munoona kana uri mufananidzo panofanira kunge paine panofanira kana paine chiri kufananidzirwa panofanira kuve nemufananidzo wechinhu chacho paunobva uye chose chandinotaura chechokwadi chine mufananidzo chine mufananidzo une mumvuri uye bhaibheri rakati zvinhu zvakare zvaiva mumvuri wezvinhu zvitsva zvaizouya akati asi zvino makatora testamende yakare semumvuri zvino akati muchaita seiko nekereke iyi murume uyu anobva kune munhu mukuru mudzidzisi mukuru ari shamwari yangu yepedyo murume akanaka zvikuru uye ihama yakaisvonaka handingambotaura shoko rimwe rakaipa pamusoro pehama iyi handingambodaro zvachose semukristu handingatauri chakaipa pamusoro pake iye haawirirane neni panyaya iyoyi asi iyi ihama yangu yakakosha tinodya pamwe chete uye muchinda akaisvonaka ndinotora magazini rake ndoverenga zvaanonyora uye iye anonyorawo nezvimwe zvangu nezvakadaro uye ndakatora zvidzidzo zvakawanda kubva mune zvandakaverenga muzvinyorwa zvake kumunzwa achitaura munhu mukuru asi haangokwanisi kuwirirana neni ndinozvikoshesa izvozvo zvekuperera kwake kunyange asingangori mumwe wana sukunasai anongowirirana nezvose zvaunotaura iye ane maonero ake uye anomira nawo ndinozvikoshesa uye iye munhu wakanaka handisi mudzidzisi kana mudzidzi zvachose asi murume uyu ari zvose mudzidzisi nemudzidzi asi handigone kuwirirana naye nokuti handizvioni asi hazvinei neruponeso ndezvekuuya kwashe anoona kuti kereke inofanira kupfuura nemunguva yematambudziko kuti icheneswe. Ndinoti ropa raJesu Kristu rakachenesa kereke. Maona, haidi, ndinotenda kuti kereke inopfuura nemunguva yematambudziko. Kereke yesangano. Asi mwenga haudaro. Ungasarudze here mudzimai waunochenesa usati wamuroora. Maona, mwenga wa Kristu wakasarudzwa uye akasanangurwa uye iye mwenga wa Mwari, mwenga wa Jesu Kristu. Uye zvino akati, uchazvifananidza sei izvozvo kana mwenga uyu ukaenda ukakwira usati wapfuura nemunguva yematambudziko? Ndokuti ndine gwaro rinokuratidza kuti kereke iri munguva yematambudziko. Ini ndikati, ingoverenga chisimbiso chechitanhatu, ndizvo zvoga, ndimo mairi zvachose pasi penguva yematambudziko. Asi ona kuti izvi zvisati zvaitika, mwenga unenge waenda. Maona, anenge ari mukubwinya panguva iyoyo, haana kucheneswa. Maona, uyo anotenda mandiri ane upenyu husingaperi, uye haazosvika pakupomerwa kana kutongwa, asi apfuura kubva murufu achipinda muupenyu. Kristu akapa vimbiso yokuti hatitozombomiri mukutongwa. Pasina mubhadharo, akatora nzvimbo yangu kusvikira ndakasununguka zvachose. Kana ndaregererwa, ndaregererwa. Ko anganditora sei kubva muchitoro chemukambo owana risiti kwayo? Kana ko angagova mudzikinuri wangu sei onditora kubva muchitoro chemukambo? Zvino mutengesi oramba achiti ndichiri wake, ndine risiti yakanyorwa. Amen. Munoona, yakanyorwa neropa raJesu Kristu. Maona, zvino imomo ndipo patinouya. Akati, zvinoko uchazviita sei kupasandura mwenga uyu wakasanangurwa wauri kutaura nezvawo? Zvino ko uchauyisa papi mumufananidzo? Ndikati, zvakanaka chaizvo. Ndokuti, hezvino izvi, zvino muna Mateo chitsauko 27 uye ndima 51, kana isu regai ndingoiverenga. Uye zvinoti tinozvibata zvakanaka, zvino tinozoona kana zvakafananidzirwa kana kuti kwete, kana uri mwenga wakasanangurwa. Mateo chitsauko 27 uye pandima 51, zvakanaka, tinoverenga izvi pakurovererwa kwaIshe wedu. Ipapo tarira, chidzitiro chetemberi chakabvaruka napakati kubva kumusoro kusvikira pasi. Zvino uyu waiva murayiro. Murayiro wakaperera ipapo, nokuti chidzitiro chaichengeta ungano kubva kuzvinhu zvitsvene zvaMwari. Muprisita akazodzwa oga ndiye aipinda imomo, uye ipapo kamwe pagore. Unorangarira, zvino Mwari neruoko rwake pachake, cherechedzai kubva kumusoro kusvikira pasi, kwete kubva pasi zvichikwira kumusoro, pakareba kuenda mudenga mafiti 40. Cherechedzai, kwete kubva pasi zvichikwira kumusoro, asi kubva kumusoro kusvikira pasi, kuratidza kuti zvakaitwa naMwari. Akabvarura chidzitiro nepakati, uye kunyange ani zvake uye anoda anokwanisa kuuya kuzowana utsvene hwake. Maona, zvakanaka. Kubva kumusoro kusvikira pasi, nyika ikadengenyeka, mabwe akatsemuka, mabwiro akazaruka, nemitumi mizhinji yevatsvene vakanga vavete vakamutswa. Vakabuda pamabwiro iye amuka, vakapinda muguta dzvene vakaonekwa nevazhinji. Hawo avo vasanangurwa mwenga, haisi kereke yose yechiJudha yakamuka panguva iyi. Vose vaipira zvipiriso zvimwe chete, vose vakanga vari pasi peropa rakadeurwa regwayana, asi paiva neboka rakasanangurwa. Uye boka rakasanangurwa iri, pakangoitika chiitiko ichi, vainyatsotenda mazviri nokuperera. Zvino ndave kuuya kushoko rokuti kukunda zvinoribatei. Ava vakanga vanyatsokunda mukuperera, vachipirisa zvimwe chete sezvaiitwa nevamwe vose, asi mukuperera vakakunda zvinhu zvenyika. Apo vakaitirwa yananiso nemazvo, vaive muparadhiso kusvikira pamutambo uyu panguva iyoyi. Zvino nguva iyi payakasvika, vakanga vakunda vakazorora vavete, munoona, mitumbi mizhinji yeavo vaive vavete muguruva, munoona, vavete. Zvino dai tanga tiine nguva, taigona kudzokera kuna Dhanieri. Apo Dhanieri musanangurwa uyu akanga akunda, zvino akati, zarira bhuku Dhanieri, nokuti uchazorora mumugove wako. asi kana muchinda achinge auya achange akamirira vanhu uchamira mumugove uyu hezvinoi izvi Daniel muprofita uyu wamwari akaona nguva yekuguma ichiuya zvino akati Daniel uchamira mumugove wako nezuva iroro zvino heunoi uyu akamuka kwete Israeri yose asi mufananidzo wemwenga weIsraeri zvino vamwe vose veIsraeri havamuki kusvikira parumuko rwemunhu wose uye zvino pakuuya kwaishe Jesu Kristu avo vari kunyatsoda kuuya kwake vari kukuraramira paachaonekwa muchadenga kereke yakafa muna Kristu ichamuka uye ivava vachashandurwa kamwe kamwe vamwe vose hapana chavanozoziva nezvazvo rangarirai vakaonekwa nevaiva muguta maona kubvutwa kuchange kwakadaro tichaonana uye tichavaona vamwe vose vari munyika havavaoni ichabvutwa sekuenda muchivande takamirira nguva iyi kudzokera panyika kumireniyamu inobwinya zvino kwechiuru chemakore vamwe vose vakafa havana kurarama kwechiuru chemakore uye zvino kunozouya rumuko rwevanhu vose ipapo Israeri yose uyezve tarirai uko vaapostori gumi nevaviri madzitateguru gumi nevaviri vose vakamiririrwa uye hatisati tatombosvika kune izvozvo pamwe chevachida tichasvika kwazviri mutestamendi kuti ayo madziro ejaspis nemabwe gumi nemaviri masuo gumi nevaviri neyo gumi nembiri zvose izvozvi zvakamiririrwa hevanove vari pazvigaro zvoushe gumi nezviviri ngirozi vatumwa vemazuva iwayo kupa mutongo kune avo vakaramba mharidzo yavo ameni ndipo panouya nguva iya huru hongu izuva rakadini inguva yakadini yatiri kurarama mairi zvokuti tinofanira kuzvinzvera kereke zvino tinotaura pamusoro pezvinhu izvi zviri kuuya zvichauya zvino nhasi ngatidzokei kuno uye tione tozvinzvera kuti tigoona kana tiri chaimo mukutenda zvino ngatitaurei nezvevakundi vashoma kwemaminitsi mashoma mumazuva enguva yanoa yakafananidzirwa najesu kristu kunge yakafanana nezuva rino ndinofanira kunge ndine maminitsi gumi zvino ndichatora hafu yeawa ndiri kungotanga papeji rokutanga ndichachirika mamwe avo mashoma ndikakwanisa uye ndotora munguva yanoa mufananidzo wanhasi jesu akataura nezvavo uye ndokuti sezvazvaiva munguva yanoa ndizvo zvatichave pakuuya kwemwanakomana wemunhu munguva yanoa ndizvo zvatichave pakuuya kwemwanakomana wemunhu cherechedzai paivapo nenyika yose iya yepakutanga isati yaparadzwa nemvura zvichida paine mamiriyoni evanhu paiva nevakundi vasere vanhu vasere ndivo vakakunda vaive chaivo vakundi vechokwadi paiva nevanakomana vanoa vatatu nemadzimai avo nanoa nemudzimai wake vasere vakakunda vakapinda muareka panguva yakafanira vakazviita sei vakateerera shoko ramwari havana kuwanikwa vari kunze kwemukova vakawanikwa vari mukati memukova oh shamwari dzangu dzinodikanwa musarega mukova uyu uchivharwa jesu akati sezvazvaiva nezuva iroro ndizvo zvatichave pakuuya kwemwanakomana wemunhu vachitama ndizvo zvatichave pakuuya kwemwanakomana wemunhu zvino pane mumwe munhu achawanikwa ari kunze kwemukova vazhinji vavo vaigona kunge vaiva nezvinangwa zvakanaka uye rimwe zuva kana zvinhu zvakadaro zvikaitika tichapinda pamwe chete nahama noa nokuti munhu wakanaka asi munoona zvakawana vasere voga vari mukati zvinofungisisa zvino kana wakangorarawo wave kuvazinyekenyeke pinda mukati chimbidza kasvika nokuti mukova unogona kupfigwa nenguva isipi uye pakagara paine areka muurongwa hwamwari paiva neareka mumazuva anoa yekuponesa vanhu vake paiva neareka mumazuva emurayiro areka yechipupuriro mumazuva emurayiro vaitevera areka zvino pane mwaka wechitatu zvino senguva yanoa nguva yaroti uye zvino nguva ino pane areka zvino uye areka iyi haisi sangano kana mabasa akanaka aunoita ndeyo kuti nemweya mumwe chete. Varoma 8:1 tose takabhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete muushe hweumambo uhwu, rubhabhatidzo rumwe rwemweya. Zvisinei kuti wakanaka sei, wakaipa sei, chingavei uri muumambo uhwu nene nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Maona, ndiyo nzira yoga yaunokunda nayo ndeavo vose vari pasi peropa rakadeurwa vari vakundi, nokuti haukwanisi kukunda pachako. Iye ndiye akatokukundira iwe wakazorora. Ko ndichaziva sei, hama Branham, kuti ini ndirimo imomo? Tarisa mhando yeupenyu hwauri kurarama, ingotarisa zvose. Ona kana zviri kungoraramika nemauri zvega, kana kuti unotomanikidzira here nokukakata. Munoona, zvadaro ndiwe uri kuzviita, asi usaedza kuzviita. Wakamboedza here? Hongu, usadaro. Zvakangofanana nokuisa ruoko ruduku rwemwana muuri reruoko rwenguo. Munoona, anongokwidza nokudzika nepamusoro nezvimwe zvose. Maona, haakwanise kuzviita. Pfeka jasi rako mudiwa, haakwanise kuzviita. Ruoko ruduku ruri mudenga pasi kutenderera. Ndinotora ruoko rwako rwakadzikama. Oh, kufara kwandinako. Ndinokwanisa kungopa ruoko rwangu kuna Baba. Ndoti, Ishe Jesu, ndiri kutadza kupinda umo. Imi ndibatsirei, isai jasi pandiri. Ndorega zvokuedza, ndongomurega achizviita. Maona, kana mwana muduku akaramba achiedza, o ndinogona kuzviita, ndinogona kuzviita. Zvino anenge ari kwese kwese, haakwanisi kuzviita. Kana newewo haukwanisi, kana neniwo handikwanisi. Asi kana tikangoramba takamira zvino, tomurega achizviita. Ingozvipira kwaari, pano Ishe ndiri pano. Chingoitai kuti ndisave chinhu. Ndazvipira, imi chiisai ruoko rwangu munzvimbo chaiyo. Ndiko kukunda, ndiko kukunda. Chinhu chaunofanira kukunda ndiwe pachako, pfungwa yako, chinhu chako. Wozvipira kwaari, akakukundira. Anoziva nzira, hatizive. Asi munguva yaNoa kwaiva nevakundi vasere, uye ndivo vakapindamo. Vakawanikwa vari mukati. Zvino tarisai, shamwari, tinotenda kuti vari kutepa izvi. Zvino kana zviri paterevhizheni kana kwete tere, ndiregereiwo tepi. Zvose zvaungaite, uyo ari kuteerera kana uyo achazoteerera shure kwazvino, nguva yapera zvikuru, uye une chinangwa chakanaka, asi wanikwa uri mukati. Zvino usarwisa, kwete uyo anoda kana uyo anomhanya. Asi Mwari, ingorega Mwari, ingozvipira kwaari, wofambira mberi uine kutenda kwakakwana, kwakagutsikana, kuti izvo Mwari zvaakavimbisa anokwanisa kuzviita. Kwete kujoina rimwe sangano nerimwe sangano uchimhanyira uku uko kana neuko uchiedza izvi. Ingozvipira kuna Mwari, zvino wofamba naye murugare, runyararo, usingakanganiswe. Ingoramba uchifamba naye. Ndizvozvo, ndizvo zvandaudza hama yedu ichangobva mukukanganisika muutano. Maona, ingozvipira kwaari ari pano. Iye uyo anoziva zvawakaita uye chakakonzera muviri wako kuita sezvizvi nezvimwe zvose. Anoziva zvose nezvako, uye zvino achangokuudza kumashure chaizvo zvaunofanira kuita. Zvino ndati, chinhu choga chaunofanira kuita kungoenda unozviita, zvokuti kanganwa zvose zvakare. Famba, raramira ramangwana uri mukubwinya neupo hwaMwari. Vakundi vasere mumazuva enguva yaDhanieri paiva nevakundi vana vakagona kukunda miedzo wemoto neshumba. Zvino tinotarisirwa kuedzwa. Ichi chidzidzo chakanaka kwazvo kuhama yangu kumashure uko zvakare. Uyo anouya kuna Mwari anofanira kutanga aedzwa. Kuedzwa nei? Neshoko. Ndiko kuedza kwaMwari. Munozvitenda here? Uyo anouya kuna Mwari anofanira kutanga aedzwa. Zvinongoratidza bedzi mwana wechokwadi zvino. Munoona, kuedzwa. Uye kana muedzo wauya, haukwanisi kukunda kunze kwokunge wapiwa muedzo. Zvino kana muedzo wapiwa, ndewe kuona kuti unokunda here kana kuti kwete. Zvino Jesu akati kune uyo anokunda muedzo. Muedzo ndicho chinhu chikurusa chachamboitika kwa uri. Ndinotenda kuti zvakanyorwa mugwaro. Petro akataura kuti miedzo yedu yakakosha kwatiri kudarika ndarama yakakosha. Inguva yekuedzwa. Chimwe chiratidzo chakanaka kwatiri kuti Mwari vanesu patinoedzwa. Nokuti vana vose vaMwari vanopiwa muedzo uye vanoedzwa. Zvino Daniel, murume muprofita, Shadrach, Meshach naAbednego. Daniel aiva muprofita uye ndiko kukura kwaiva kwakaita kereke yezuva iri. Ndinoreva mwega. Kune vakawanda mukereke vangaita mamiriyoni maviri vavo vakaenda zasi ikoko, asi paiva ndiwo waive huwandu hwevakundi. Uye vakundi vakaiswa pamiedzo. Uye mukundi wese anofanira kuiswa pamiedzo. Zvino pavakati imirambai zvakataurwa neshoko kana kukandirwa mubiravira remoto, vakaramba zvose kunze kweshoko. Zvino Daniel akapiwa muedzo wokuti arambe zvinotaurwa neshoko, zvokuti anotofanira kukotama akatarisa kutemberi sokunamata kwakaita Solomon, uye aizavadzikinura kubva kune zvinhu zvose. Mari vaizonzwa kubva kudenga kana vakarara vonamata vakatarisa kune temberi. Uye ndokuti kana munhu akanamata mukati memazuva akawanda zvokuti uye tiri maMedo Persia asingashanduki kana kushandura mirayiro yedu, munhu iyeye achakandirwa mugomba reshumba. Vakamuisira muteyo. Ndinotenda kuti muprofita uyu aizviziva, asi vakamuisira muteyo akafamba akazvininipisa. Kana yasvika nguva yake yokuti anamate, apo aiziva kuti kumusha kuJerusarema paiva nechipiriso chainge chiri kubvira paaritari. Danieri akanga asingatye vatsori, aisimudza maketeni ozarura mafasitera asingaonese zviri mukati, opfugama nemabvi ake okandira maoko ake mudenga kuna Mwari onamata. Sei kurarama kana kufa aiva nokukunda, uye nokudaro kwaive kukunda kwakakura zvokuti kana shumba dzakatadza kukudya, akakunda. Ana Shadrach, Meshach, Abednego vaiva nokukunda kwakawanda zvokuti shumba kusvikira moto wakatadza kuvapisa. Munoziva kukunda chinhu chakaoma kuchipisa kana kuchidya kanawo zvimwe, maona. Saka ivo vaiva nako. Ndingangotaura mumwe munhu mumazuva aroti Jesu akataura nezvavo. Paiva nevatatu voga vakakunda, Roti nevanasikana vake vaviri, kwete kana mudzimai wake. Haana kukunda, akatanga kubuda iye mufananidzo. Ndinoziva kuti dai tanga tine nguva maminitsi angu makumi matatu akwana zvino, maona, iye akaita zvakanaka akabuda. Zvino ndinofanira kukupai izvi, mirai zvishoma. Vazhinji venyu makasiyawo zvakare, vazhinji venyu makasiya zvinhu izvi kuti mumire nezvamunotenda mushure mokunge mazvinzvera mugwaro ndokuona kuti ndizvozvo. Makaona kusimbiswa paMwari samasimba, kwete nezvimwe izvo zvakataurwa nemumwe munhu kuti kusimbiswa, zvakataurwa nebhaibhiri kuti ndizvo zvazvichazova, uye hezvinoi izvi zviri kuitika. Makaona kuti zvaiva chokwadi. Saka muri kufamba kubuda muSodhoma, kusiya sangano, kusiya zvinhu zvinokusungirira kuchitendwa nokutevera Kristo nemweya mutsvene, kuchizvisimbisa neshoko raMwari rakanyorwa. Nemamwe mashoko, makatora bhaibheri panzvimbo yechitendwa makafamba kuti mutevere. Saka mudzimai waRoti akaita zvimwe chete, munoziva. Akabuda kuti aende naRoti kutevera murume wake, vana vake, vadikarwe vake. Asi zvakanga zvisiri mumwoyo make, akanga achiri kuda nyika. Saka zvinokwanisika kuti unogona kutanga, asi nyika yoramba iri mauri. Maona, haana kumbobvira akunda, kunyange akanga ari munzira chaimo. Zvakazomukunda pakupedzisira. Akatozotora kume kutotarisa kukuru kwakareba kwekupedzisira. Ipapo ndipo paakabatirwa. Usatombotarisa kumashure, usava nezvishuwo. Ramba uchienda, isa pfungwa yako paKarivhari. Oramba uchifamba wakananga kuna Kristu. Maona, akatanga kufamba semukundi, asi haana kuzokunda. Akasiya sangano. Akazviita, akafamba achibuda muSodhoma naRoti, asi akanga achida kudzokera kuti anodimburwa vhudzi rake. Munoziva zvandinoreva, maona. Aifanira kudzokera. Akatotadza kumisidzana nemuedzo. Akatozotarisa kumashure zvakare kuti aone zvakanga zviri kuitwa nevamwe vose. Oh, unoziva, dangandine zimwe shamari dzangu dzakanaka zasi ikoko, chaizo izo, uye, chaizo ka, uko zvichida, kunongoriwo kufamba kuduku, kuduku, andizie kana zviri izo here, kana kuti kwete, ndinongori neshoko remurume uyu pazviri. Kunyange ari murume wangu, asi zvakadaro, mufundisi wako, ndiye murume wako, tichirevera pamweya, munoona. Zvino kuti zvingave zviri izo, kana kuti kwete, andizive zvichida iye, chizaruro chake, chakanga chisiri icho. Zvino, kana usina kunyatso kutsikana zvizere, usina nyatso zivi zvizere, kuti ishoko ramwari, zvadaro, zvadaro, haukwanise kuenda. Unoona, unofanira kunge wakanyatso perera mazviri, unofanira kuziva. Kwete kungoti, zvakanaka, ndinoona vamwe vachizviita, ndinoona chiratidzo. Munoziva, Israeri yakabuda, ndinogona kutaura zvinhu zvimwe chete zvino, ndigozviunza imo muno, vakabuda mamiriyoni maviri azere, zvino ndokuguma vave nevanhu vaviri, ndizvozvo. Vakaona mabasa amari, vakaona kuratidzwa kwemweya, vakaona zvishamiso zvikuru, zvine simba zvichiitwa imo muIjipita, nezvose ndokubuda, asi zvakanga zvisiri mumwoyo mavo. Havana kukunda, vakangobuda bedzi. Zvino Jesu akati, zvino vakapararira murenje, uye vakafa, zvachose nokusingaperi. Mumwe nomumwe wavo akafa, zvinoreva kupatsanurwa zvemunazienda nakuenda. Vose vakaworera murenje. Asi paiva nevarume vaviri, Joshua naKarebi. Zvino pazvakasvika pamagange, zvidziviso zvakakurisa zvokuti vaiita kunge mhashu padivi ravo. Joshua akadanidzira pamwe naKarebi, uye ndokuti, tinokwanisa nokupfuurira kuzviita. Sei, Mwari vakataura kudaro, uye vaive vakundi, vakakunda. Vaive vari ivo, vaiva nemukana wakanaka, kubva muboka rose riya revanhu, kutora mwenga wechokwadi, wakasanangurwa, pinda munyika ichipikirwa. Joshua naKarebi, vari munzvimbo dzepamberi, sevakuru vaviri vehondo, vakavatungamirira zasi, kurwizi, ndokuyambuka rwizi, kupinda munyika ichipikirwa. Sei, vakatenda shoko, zvisinei kuti kunei. Zvino Datani akasimuka, Datani waro akasimuka, uye ndizvo zvakaitawo Kora. Zvino vakaedza kuti, murume uyu ari kuedza kuzviisa pamusoro pedu isu tose, muchene kudarika vamwe vose, mushure mekunge Mwari vanyatsosimbisa murume uyu. Vakati, tichangotangawo boka revanhu, uye toita ichi, icho, nechecho, zvino tinogadzira sangano redu, tichaita, zvino vakafa, ndokuparara. Asi varume ava vaiva neshoko raShe, uye vakagara naro, uye vakayambukira. Kwete uyu anotanga, uyo anopedza, vakawanda vanotanga nhange mutange. Asi pane mumwe anoipedza. Pachave nemakereke akawanda achatanga, mapoka akawanda evanhu, pachava neboka rimwe richapedza. Ndivo vakundi. Zuva raroti, hongu akatozova nokutarisa kumashure zvikuru kwechiguva. Oh, ndiri kusiya ningi ningi zasi uko nenguva dziya dzakanaka dzataiva nadzo, andife takazvikanganwa. Zvino akabatwa ndokupfigirwa kunze, sezvazvaiva mumazuva aNoa. Akapfigirwa kunze pasisina tsitsi, uye akaparara, uye churu chichakamira apo nhasi. Vanoti, handizive, unogona kudimura chimedu kubva ipapo, zvino chobva chakura pakarepo, shongo yemunyu. Makamboona here mufananidzo uya weSodoma neGomora? Muchaona shongo yemunyu chaiyo yakanga imire ipapo. Zvino pane mutsauko pakati peshongo yemunyu neshongo yemoto. Maona, unofanira kutendeuka neimwe nzira. Ongu. Cherechedzai, munguva yaJohani mubhabhatidzi, munguva yaJohani mubhabhatidzi, kwakawanikwa vatanhatu vakanga vakunda. Mazera ose maiva nevakundi. Munguva yaJohani maiva nevatanhatu vaiva Josefa naMaria, Zakariya naErizabhete, Simeoni naAna. Murume nemudzimai, murume nemudzimai, murume nemudzimai. Munoona mufananidzo waKristu, kereke, Kristu, kereke, Kristu, kereke, Kristu, kereke. Maona, maona. Cherechedzai, zvinotangira pamunhu wenyama, kwete mo Josefa, munhu wenyama. Josefa aiva chii? Muvezi wemapuranga. Tevere zvino muprisita. Aiva chii? Maona, mushumiri muimba yaShe, Zakariya. Zvino kubvapo, kuenda kuna Simeon, muprofita nemuprofita kadzi. Maona, kururamiswa, kucheneswa, nerubhabhatidzo rwemweya muchene. Ameni, hamuzvioni here? Zvakanyatsokwana, vatanhatu vakakunda. Vamwe vose vaipira zvibayiro zvavo nezvimwe zvose. Asi ava vakanga vakasanangurwa vakakunda. Cherechedza zera rose rekereke. Vamwe chete vakakunda apo. Mwanakomana wose kubva muzera rose akakunda muedzo wezera iroro. Ndine magwaro acho pano. Handifunge kuti tine nguva yekuzviita, asi tinoziva rimwe nerimwe remazera ekereke. Zvimwe chetezvo zvino zvakaita semumwe munhu ari munoona sokutaura kwandaita pakutanga, wakazvarwa wakakundwa, uye kubarwa uku hakukwanisi kukusvitsa kuupenyu nokuti wakazvarwa wakakundwa. Uye uri munyika yakakundwa, pakati pevanhu vakakundwa, pakati pezvitendwa zvakakundwa, masangano akakundwa, unofanira kusvika pakukunda neimwe nzira. Zvakafanana neruva rehapa. Apo hapa ndinofunga ndiro rimwe remaruva akanakisa pane aripo. Ndinofarira zvikuru hapa huru dzemakala nehapa dzemudziva. Ndinofunga kuti hapana rimwe rakanaka sehapa guru remudziva, tinoriti hapa remumvura. Rinobwinya. Zvino rinobva kupi? Imbeu duku zasi pasi pechidziva chine matope netsvina. Zvino kambeu aka zvakadaro, kubwinya kwese kuchazopenya makari kuri makari ipapo pakanenge kari mumatope aya. Asi rinofanira kushingaira mazuva ose richiziva kuti kune chimwe chinhu makasvipa mune tsvina, mune marara, mune zerere mumatope imomo mariri. Kurarama zvakare rinomanikidzira nematope, marara, nemvura, nenzvimbo dzisingaerere mvura kusvikira rabuditsa musoro pave pamusoro muchiedza. Zvino roratidza zvakanga zvakavanda mariri nguva dzose. Ndinofunga kuti ndiye mukundi kuti akambova muchivi, akamboita zvinhu zvakanga zvisina kunaka, haachanetseka nazvo zvino. Akamboita zvinhu zvisina kunaka kareko, ko ungatarisireiko mudziva zvakare? Maona, tarirai, unofanira Mwari nokufanira kutemera kwavo. Munoona, vakaunza mbeu iyi kuupenyu. Zvino iri kuzvimanikidzira, munoona, ichiuya kuchiedza, uye zvino pamusoro pazvo zvose yakunda. Maona, haikwanise kuzviratidza zasi ikoko, iri kusimuka kuti izviratidze. Haunawo iwe muchivi chako chako neupombwe nezvose zvawakararama mazviri, hapana chawakaratidza. Asi paiva nembeu imomo, zvino yakawana mukana wokuzvimanikidzira kupinda muchiedza. Zvino wave muupo waJesu Kristu, ane chiedza chemwanakomana yakaburitsa chaizvo zvawaive pakutanga. Munoona zvandiri kureva? Wakaona chiedza, wakatungira maruva, wakazarura mwoyo wako, uye zvino wave hapa. Munorangarira mharidzo yangu yehapa, mufundisi hapa, kuti anoshingaira sei, uye zvakadaro haaruke neshinda. Asi zvakadaro, Soromoni mukubwinya kwake kwese haana kushongedzwa serimwe reaya. Iye mutarisei, akagadzirira kuu, hapana chaanozvitorera pachake. Hapa harina hanya nezvariri iro pacharo. Rinoita sei? Rinokandira runako rwaro kunze, upenyu hwaro kuitira kuti vamwe vaone. Upenyu hwaro hunoratidzwa kunze kuitira kuti vamwe vaone kubwinya kuri mariri, kwaiva mariri riri mumatope. Zvino rave pamusoro, ndiye mukundi. Akakunda matope, akakunda zvinhu zvemunyika, uye zvino anozvipira pachena. Munhu wose anogona kumutarisa. Upenyu hwake hauna chaunogona kuupomera. Maona, mukundi chai. Hapana chaunogona kutaura nezvake zvino. Unoti akabuda kubva mumatope, asi haachisiri mumatope zvino, ave pamusoro pawo. Amen. Hauchakwanisa zvino kunongedza zvaakanga ambori, ave chii zvino? Ari pamusoro. Zvino nyuchi inouya nepo yoti iperfume inoshamisa. Ndinotenda ndichaenda ndonotora chikamu changu. Anongozarura mwoyo wake, uya hako zvino. Zvakanaka, zvino zvose zvinotora kubva kwaari. Maona, iye mufundisi chaiye, anoratidza kubwinya kwaMwari, uye tarirai kwaakabva, akatokunda kuti aite zvakadaro. Imwe nguva mukomana kana musikana akanga ari muduku akarurama charakatenga, vaiva nemiedzo yakawanda yavaipfuura nemairi asi vakazvikunda maona vakakunda zvino vave kuratidza runako rwechokwadi rwaKristu muupenyu hwavo cherechedzai kuratidza nemumatope Jesu akatipa muenzaniso kuti zvinoitwa sei zvino tinoda kuziva kuti tinokunda sei Jesu akatiudza maitiro acho maona kuzvininipisa akazvipfekedza ndokutora tauro ndokugeza tsoka dzevadzidzi nokudzipukuta chaiye mwari wokudenga akazvininipisa hatidi kuninipiswa ndicho chikonzero madzimai asingade kuti vhudzi ravo rikure chikonzero ndechekuti havadi kushonga nemapfekero anofanira kuita madzimai sezvinoitawo varume havadi munoona chinhu chimwe chete havadi ivo vanonyadziswa asi Jesu nguva dzose onai kuti aive ani ukuru ndiri kuzotaura chimwe chinhu ukuru hunozvininipisa ukuru hunozvininipisa ukuru ndakava nemukana wekuwana kusangana nevamwe varume vakuru zvinonzi aya machinda ane hanzu shomanani nemakobiri makumi mashanu muhomwe make aanoridza ndiye muchinda anofunga kuti iyeye chimwe chinhu apo pasina zvaari asi ndakamira nevarume vakuru ndinoreva varume vakuru vane maoko eshati akakwasharara makafu vanokuita kuti iwe ufunge kuti ndiwe munhu mukuru maona ukuru kuzvininipisa musazvikanganwe kereke ukuru hunoratidzwa mukuzvininipisa kwete kuti unogona kunge wakatsvinda zvakadini handirevi utsvina zvino ndinoreva kuzvininipisa pamweya maona handirevi kungobuda ugo kuenda kunogeza nokungochena izvozvo unofanira kuzviita munozviziva maona asi ndiri kutaura nezvekuzvininipisa kuzvininipisa kwechokwadi kwete chimwe chinhu chokutevedzera chimwe chinhu chiripo ndiko kuzvininipisa chaiko jesu wakatiudza kuti tinozviita sei akakunda zvinoreva kukunda zvinoreva kukurira muedzo ndizvozvo sezvakaitwa nevatsvene vakare sezvakaitwa najesu pakati pemhandu dzake dzose akakunda muedzo zvose zvaakaedzwa nazvo akakurira akatarisana nourwere uye iye ari mesiya akavapodza akatarisana nerufu akadzosa zvakare kuupenyu akatarisana nekarvhari rufu rwake pachake akarwukunda nokuzvipira pachake sei neshoko akati paradzai temberi iyi uye ndichaimutsa mumazuva matatu shoko rakataura kudaro maona uye muupo hwerufu akarwukunda akakunda rufu muupo hwegehena akakunda gehena ndokukurira gehena hongu muupo hwebwiro akakunda bwiro sei zvose neshoko nokuzvininipisa o ini zvangu heunoi murume chaiye heunoi uyo waunoita muenzaniso wako maona akakunda zvose akazvikunda onai muedzo waive wake munozviziva bhaibheri rakati akaedzwa nenzira dzose sesu asi asina chivi akaedzwa nokunwa akaedzwa nemadzimai akaedzwa nezvose zvaigona kunge akaedzwa nazvo akaedzwa nezvose zvinotiedza aiva munhu asi hawaikwanisa kuisa chipomerwa paari hongu changamiri kukunda zvinoreva kucherechedza dhiabhorosi mune mano ake ose vanhu vakawanda vanoti hakuna dhiabhorosi inongori pfungwa usafe wakazvitenda ariko dhiabhorosi wechokwadi angoripo zvemazviro kwazvo sezvauri kana ani zvake dhiabhorosi chaiye uye unofanira kumucherechedza zvemazviro kwazvo unofanira kuziva kuti ndidhiabhorosi zvadaro panguva imwe chete iyoyo yaunomucherechedza uye ugoziva kuti ndidhiabhorosi uye anopikisana newe zvadaro kukunda unofanira kucherechedza kuti mwari ari mauri mukuru ane simba kudarika zvaari kuti uyo ari mauri akatomukunda nechekare uye nenyasha dzake unomukurira nokudarika amen ndiko kukunda kwemazviro kwazvo kana wacherechedza unotarisa shure ugoti ndiri kuita izvi uye ndiri kuita izvo zvadaro kwete iwe watokundwa asi hapachina kupomerwa kune avo vari muna Kristu Jesu vasingafambe munyama asi mumweya zvino unocherechedza kuti wakunda uye unoziva kuti ndi diabolos. Haukwanise kuti ndine chirwere uye ini anditendi kuti chirwere. Oh hongu chirwere. Une kenza iwe, hautendi kuti ikenza. Ikenza. Asirangarira mukuru uyo ari mauri kune uyo ari munyika. Unofanira kucherechedza kuti mweya muchene uri mauri wakatokunda kare chinhu ichi. Uyo ari mauri uye unokwanisa kukurira naye. Zvinonyatsonzwisisika izvi. Chaiyo nzira yebanyorerwo akaitwa gwaro. Kukunda ndinofanira kukurumidza. Ndatora maminitsi 45 zvino ndazopfuurira nguva yangu zvino. Cherechedzai kukunda Mwari ari mauri mukuru kudarika uyo ari mari. Mwari wenyika haasi mukuru samwari wekudenga ari mauri. Sekusakwanisa kwerima kumira muhupo wechiedza. Zvinorima harikwanise kumira muhupo wechiedza. Handina basa kuti rakasviba zvakadini. Chiedza chinoribvisa harikwanise kumira. Glory! Asi tora rima rose raungada woedza kumisidzana nechiedza imwe nguva uone zvinoitika. Ndiye uyo ari mauri chiedza uye uyo ari munyika irima. Saka chiedza chakaratidza kuti chinokurira rima uye munhu ari muna Kristo uye anoziva kuti akakunda zvinhu zvemunyika. Amen. Haichisina ukama newe zvachose wasununguka. Famba muchiedza sezvo iye ari muchiedza uye ropa raJesu Kristo rinotishamba kubva kuzvivi zvose uye tinoyanana pamwe chete. Ezvokaizvo mukuru uyo ari mauri une uyo ari munyika. Zvino kana ukatarisa kumashure uye ukapomerwa zvakadaro uchiri munyika, asi kana uri kurarama pamusoro pazvo, zvino uyo ari mauri akutungamirira pamusoro perima. Sehapa riri pamusoro perima rematope, riri pamusoro perima remvura dzine matope, riri muchiedza richiratidza runako rwakaiswa mariri risati rabuda mumatope. Amen. Iye zvino ndinonzwa semuKristu anodanidzira. Icho chakanga chiri muna Mwari pakutanga chakazvimanikidzira munzira yacho chikakunda. Chakakunda chikoko, chikakunda matope, chikakunda mvura, chakakunda zvose uye chaive mukundi. Zvino ndokuratidza runako nekubwinya kwaMwari. Ndiwo maitiro anoita mutendi wose. Ndiyo nzira yakaitwa naNoa, ndiyo nzira yakaitwa naRoti, ndiyo nzira onai mumatakanana maakanga ari, ndiyo nzira yakaitwa naMozisi, ndiyo nzira yakaitwa naJoshua, ndiyo nzira yakaitwa naDanieri, ndiyo nzira yakaitwa naShadrach naMeshach, ndiyo nzira yakaitwa naJohani Mubhabhatidzi, Zakariya, Erizabheti, ndiyo nzira iyo Simeoni, ndiyo nzira iyo Ana, mumonemo wavo akaita. Vakakunda matope akanga akavapoteredza neaiva mavari, ndokusimudza misoro yavo pamusoro pazvo, ndokupenya nokubwinya kwaMwari. Ndizvo zvinoitwa nemuKristu chaiye. Rangarirai, Jesu akamboratidza kuti zvinoitwa sei. Mazuva 40 okuedzwa, akaedzwa kudarika munhu wese angaedzwa mukuedzwa kwaJesu Kristu. Tarirai, akatiratidza kuti zvinoitwa sei. Zvino ndichavhara maminitsi mashoma. Onai, akatiratidza kuti zvinoitwa sei. Akazviita sei? Neshoko. Ndiwo maitiro aakaita nawo, nokuti aiva shoko. Zvino Jesu akati, kana mukagara mandiri uye mashoko angu mamuri, wadzokera kushoko zvakare, shoko revimbiso. Nderipi shoko revimbiso kumuKristu wose? Mukuru uyo ari mamuri kudarika uyo ari munyika. Zvino ndinokunda sei? Kwete ini, asi shoko riri mandiri. Shoko ndimari. Zvadaro ndinokunda zvinhu zvemunyika nokuti ishoko riri mandiri. Kana mukagara mandiri mashoko angu ari mamuri, zvinokumbira chose chaunoda. Ramba uchikwira nekumanikidzira kumusoro wave kusvika kumusoro chaizvo izvo. Maona, unofanira kusvika kumusoro. Mazuva ake 40 okuedzwa neshoko raMwari akakunda. Ndinoda kutaura chimwe chinhu pano kwemaminitsi mashoma. Satani akamurwisa zvikuru katatu mukumuedza uku. Tarirai, zvinogara zviri muutatu, musazvikanganwe. Maona, akarwisa zvikuru katatu kubvira pane wekumusorosoro kusvikira kune wepasi-pasi. Akaedza nokukwanisa kwake kwese kumukunda, asi akanga ari shoko. Amen. Chii chaakashandisa iye pachake? Shoko. Kurova kwaSatani kukuru kutatu kana kuti kurwisa kwaakaitwa, asi akasangana nazvo neshoko. kurwiswa kwese aikwanisa kukunda neshoko. Tarisai izvi zvino, kubvira kumusoro-soro kusvika pasi-pasi. Chaakatanga kurwisa kushandisa simba rake guru apo aiziva kuti aive shoko. Aiziva nzvimbo yake. Munotenda aiziva. Ini mwanakomana wemunhu aiziva nzvimbo yake. Zvino Satani akauya achida kumuti azvishandisire simba rake paari, kumupa chokudya, kuda kuzvipa chokudya, aiva nenzara. Munhu akaita nzara, anogona kuita zvese zvese, anoba, kutora nechisimba, kupema, kukwereta, chese chese, paona, ainge aine havi yechekudya. Zvino Satani akashandisa kurwisa kwake kukuru kwekutanga paari, kutora simba rake raaiva akapiwa kuti akunde naro, zvino orishandisa paari iye. Haana kuzvishandisira simba paari iye, kwete, akarishandisa pane vamwe. Izvozvo, akarishandisa pane vamwe, kwete paari iye. Rakanga risina kuitirwa iye, kunyange aigona kunge akazviita, zviro kwazvo aigona kunge akazviita. Asi onai maitiro anoita Diabolus. Diabolus anoda kuti umucherechedze. Iye aingova nebasa chete neizvo zvaainzi nababa aite. Ndizvozvo. Akati, handiti, Satani akati, zvakanyorwa kuti acharayira ngirozi. Akati, hongu, asi zvakanyorwawozve. Maona, hezvo kaizvo, maona, aiziva kuti iye aive ani, Satani aiziva. Nguva yacho inodzika kudarika manyorerwo ayakaitwa. Maona, kufemera, nyaya inebasa iri mukati mayo, munoona, chaizvo zvazviri. Kunyangwe aigona kunge akazviita, haana kuzviita. Asi iye haana kuteerera kuzano raSatani. Zvino hechino ichinhu chakanaka, maona. Dzimwe nguva Satani anogona kukutora, uye uchifunga kuti uri kuita kuda kwaMwari, uye agokupa rimwe zano, wobva waritambira. Hongu changamire, ichokwadi, anozvigona. Zvino ngatingotorai semienzaniso, sehanzvadzi dzedu, vakanaka. Uye anogona kukusvitsa pane imwe nzvimbo yokuti unorega bvudzi rako richikura wanga usingacherechedze. Ranga richiratidzika zvakanaka kwazvo pauri, uye chinhu chokutanga unoziva. Unoita manzwiro anenge ekuzvisimudzira zvishoma pamusoro pezvimwewo. Vamwe venyu imi varume, munoziva zvandiri kureva, maona. Zvino anokwanisa kutora chinhu chimwe chete ichocho, zvino okupa dzimwe pfungwa. Ndizvozvo, unofanira kuzvikunda. Chingorangarira, uri kuraramira Mwari. Une chinangwa chimwe chete, chinova Jesu Kristo. Kunze kwaizvozvo, hapana chimwe chine basa. Ndiye iye, zvadaro, chepiri, kumhuri yako. Zvadaro, chetatu, zvako iwe. Asi kutanga, kuna Mwari. Tevere mhuri yako, uye tevere zvako. Uri panhamba yechitatu, ndipo panoperera nzira. Iwe zviise pokupedzisira, akazviita. Onai zvaaigona kunge akaita. Akati, ndaigona kudana baba vangu, ndotaura navo, vanobva pakarepo, vanditumira mapoka gumi nemaviri engirozi. Apo imwe yadzo yaikwanisa kuparadza pasi rose. Akati, dai umambo hwangu waive hwepasi pano, zvino vanhu vangu vairwa. Asi umambo hwangu ndehwekumusoro. Hezvo kaizvo, maona, aigona kunge akazviita. Asi haana, maona, kunyangwe aigona kunge akazviita, haana kumboteerera kuzano raSatani. Zvino vati wambonzwa here vanhu vachiti, kana uchitenda kuti pane anoporesa nemunamato, kana uyu anoporesa nemunamato, enda unotora muporesi wako, ndine munhu kuno ari kurwara, ndinoda kumuona achimupodza. Munoona, Diabolus mumwe chete. Ari kuedza kukuudza zvimwe zvinhu. Ari kuedza kukuti umuteerere panzvimbo yaMwari. Asi murana chaiye wechokwadi waMwari, anoteerera nokuona zvinotaurwa naBaba kutanga. Maona. Semwana muduku wekwa Statcliffe, pavakatumira kuno, zvino mai Statcliffe vakati, hama Branham, ndafona kubva kuGermany. Paiva nemauto emuAmerica, neimwe yendege dzavo yaive yakamhara munhandare, yaizotibhururutsa kuenda kuGermany nokudzoka. Muzuva rimwe aiva mufundisi wemasoja. Zvino mwana akanga akaradzikwa akafa, uye amai vaduku ava vaizhamba vakati, teererai, ndokuti ndinoziva ndakanga ndimirepo zvino ndokuona mudzimai akabata mwana akafa mumaoko ake, akanga afa mangwanani iwayo. Ndakaona hama Branham vakafamba kuenda ikoko ndokuisa maoko pamwana uyu akafa. Zvino iye ndokumuka, ndokuti uyu mwana wangu hama Branham havana kunge vakambova nerufu mumhuri yavo. Maona, zvino kanhu kaduku aka kakarwara mamwe mangwanani ndokufa masikati iwayo. Hevo vaivepo vose vakamira kwese kwese, uye vachipa zviprofita nezvimwe, mwana achamuka nezvimwe zvakadaro. Ndikati, zvakanaka, zvakaisvonaka, handazi Statcliffe. Asi regai ndione zvinorehwa naBaba. Ndakaenda kumasango, zvino ndakanamata, ndokudzoka. Vakanga vafona kaviri kana katatu, ndisati ndadzoka mangwanani akatevera. Hapana, chiremba akati, zvakanaka, ndokuti, kana zviri izvo, kana muine kutenda kwakadaro amai, hatisi kuzorega mwana achibuda muchipatara. Musiyei avete ipapo, imi chigarai ipapo naye. Zvakanaka. Hama Stascliff vakaenda kunoona meja wemauto pakati chokwadi tinovabhururutsa kuno tozovadzosera. Zvino paivepo nendege yange yakamhara yakamirira kundiendesa mangwanani iwayo yozondidzora manheru acho kuGermany, kuHeidelberg Germany, kuitira kumuswa kwemwana uyu. Ndikati chokwadi, Mwari vanogona kuzviita, asi ngationei kuti kuda kwake kwakadini. Zvino ndakabuda ndokunamata usiku wese, hapana chakaitika. Ndokudzoka mangwanani akatevera, hapana chakaitika. Zvino ndakatanga kupinda mumba, pakarepo ndakatarisa apo. Zvino hecho chiedza chiya chakarembera pamukova. Ndokuti usaise ruoko rwako pazviri, usazvitsiure urwu ruoko rwaMwari. Ndakavabata pafoni ndikati, handirazi Stascliff, vigai mucheche wenyu urwu ruoko rwaShe kuda kwaMwari. Pane chimwe chinhu chaizoitika kumwana uyu nokufamba kwenguva. Muregei aende uko chaiko kwaanozivikanwa naMwari kuti ndiko kwaari. Munogona kuenda kwaari zvino mupenyu hamukwanise. Imi chisiyai zvakadaro. Muparidzi mukuru uya muLutheran muGermany akanyora tsamba ndokuti ndinokoshesa zvakadini apo hama Branham vakamirira mhinduro yaMwari yakananga vasati vawana chavanotaura. Ndizvozvo batirira pasarudzo yaMwari. Zvisinei kuti vamwe vanoti kudini kana kuti chingavei, usawirirane naSatani zvachose. Kana Satani akati zvino rubhabhatidzo mumvura muzita raBaba, Mwanakomana, kana zviri zvaari kureva, iwe siyana nazvo. Mwari vakataura zvimwe. Kana akati uri munhu akanaka, hausungirwi kunge uri mudzimba yakanaka, hausungirwi kuita, usawirirane. Kana shoko rakataura zvimwe zvakasiyana, iwe gara neshoko zvisinei kuti zvakadini. Ndiwo muenzaniso wawakapiwa naJesu. Zvino ndipo pane kurwisa kukuru, munoona kwaakaita kwaari. Zvino kurwisa kwechipiri ndave kukurumidza, zvinongoita sekunge nguva inomhanya nokukasika. Kurwisa kukuru kwakatevera kwaiva uko kwaakaita paari kuti agoshamisira. Uye izvozvi marovere azvinoita varanda vaMwari kuti ugoshamisira, kuratidza zvaunogona kuita, kubwenya kuna Mwari. Hareruya, iri mudzikinirwe, iri zvakati. Maona, maona, uya kumusoro kuno pamusoro petemberi. Zvino ugare pasi pano, akamuedza kuti azviite. Zvino rangarirai, akaedzwa kuti azviite zvakaomarara. Akati zvino kana uchida kuva chimwe chinhu pamberi pavanhu, simuka pano patemberi ino wosvetuka. Maona, ndichakupa gwaro racho, nokuti zvakanyorwa kunzi acharayira vatumwa pamusoro pako kuti urege imwe nguva kugumbusa rutsoka rwako padombo anozokutakura. Kumuita kuti ashamisire kuraridza simba rake, hapana muranda waMwari wechokwadi anodaro. Mukaona munhu achishamisira chipfuva chake chiri kunze nezvimwe zvose zvakadaro, ikurangarirai pari chakacheyama ipapo. Kwete, Mwari havadi zvakadaro. Jesu akapa mhenzaniso, aigona kunge akazviita. Zvirokwazvo aigona kunge akazviita, asi haana kuzviita. Hapana muranda waMwari anoshamisira pachake. Kuedza kutora simba raMwari zvinoedza kuzviratidza ari pamusoro pemumwe munhu. Munorangarira Mozisi akazviita? Munozvirangarira? Mwari vakamupa simba rokuita zvose zvaaida, vakamuita muprofita. Akafamba ndokudzika kudombo riya ndokurova dombo kechipiri, izvozvo zvaipesana nekuda kwaMwari. Mwari vakati taura kudombo iro, usarirove zvakare, unoputsa Yosemi mifananidzo pano. Dombo riri kuzorohwa kamwe chete. Asi akataura nezvekutera weshoko paakazviita. Zvakanga zvisina kukwana. Hongu, shoko ndiro rakanga riri iro rakanga riri kuitika. Dombo raiva shoko. Maona, iye pekutanga akarova dombo zvinovhura ndokubuda. Zvino vakazva nenyota zvakare. Akati zvinozokera unotaura nedombo rakangorohwa kamwe chete. Maona, utera weshoko. Mozisi akapupurira kwazviri. Shoko rakanga risiri izvo chaizvo aifanira kurohwa zvakare. Nokudaro Mozisi akadzikako ndokurova dombo saizvozvo, ndokuti buda haina kubuda. Saka akarirova zvakare, uye ndokuti buda, ndinokurayira kuti ubude. Zvino mvura dzakabuda. Mwari vakati kwira kumusoro kuno, uya pano, wazvisimudzira, watora simba rangu panzvimbo yokundichenesa, wazvichenesa. Zvino hausi kuzoyambukira mhiri kunyika iyo. Tarira mhiri ugoona zvayakaita, asi pano uchaenda uchibva pano. O, iri zvangu, hakuna kumbova nemumwe wakaita saMozisi. Munoziva? Kwete, kwete. Paakauya nokushamisira kuna Jesu, akati kwira kumusoro kwetemberi kuno wosvetukira pasi. Akati zvakanyorwa zvichinzi, ameni. Usaedza Ishe Mwari wako. Maona, akasangana naye neshoko pane izvozvo nepakurwisa kwese kukuru. Hapana muranda wechokwadi anoedza kushamisira nesimba raMwari. Akadaro anorasikirwa pakarepo. Kurwisa kukuru kwechitatu, Satani akasarudza kumupa umambo huno kwaari akazviita. Satani akati, unoona ushe hwese hwepasi ndehwangu, ndinoita zvandinoda nahwo, ndichahupa kwauri. Asi rangarirai, akanga ari kuedza kuti ahuwane pasina muchinjikwa. Dai akadaro, tingadai takarasika. Aigona kunge akatora umambo. Asi anofanira kutevedza, anofanira kudzoka. Akaedzwa kuti azviite zvino. Rufu chinhu chakaomarara. Akaedzwa kuti atore rusununguko rwake kuti agove mambo wenyika pasina muchinjikwa. Asi dai akazviita, vanhu veumambo hwake vakadai vakafa. Satani akadai akafanira kuita chirongwa ichi naye. Asi akati, ibva shure kwangu Satani. Haana kuzviita. Akauya akatambudzika ndokutora nzira yakaoma yakakwasharara. Akatora nzira yekutambudzwa. Akatora nzira yerufu. Tiri here mangwanani ano kuda kuzviita kutora nzira imwe cheteyo yaakatora. Tinoda here kufa? Tinoda here kuzvipira kuna Mwari? Tosiya nyika yose nezvinhu kuti timushumire. Maona, zvino akatadza kuzviita. Achitonyatsoda kusiya Satani aida kwaari, asi haana kuzviita. Kunyange Jesu akaizwa akatikundira. Akatsungirira mumiedzo yose nokuda kwangu newe. Maona, aigona kunge akaitora pakarepo, asi akatorereiko imwe nzira kuitira kuti tigouya kuzova naye? Uye kana akabhadhara mubhadharo wakadaro, zvino tingazova vaduku zvakadini tikasautora? Apo rangarirai, hapana chiripo pano zvakare. Kana ukararama zana remakore, unozoguma wavei? Kupenga, pfungwa dzako pachisina, waremara kwese, wakwegura pamwe nenhetemwa, ndiko kwauri kuenda, uye ndiwo maguma acho. Iwe uya zvino kunda chinhu ichi. Unozviita sei? Neshoko. Zvinotaurwa neshoko unozviita. Famba wakazvininipisa, rarama pamberi paJesu. Akatsungirira zvinhu zvose nokuda kwako neni. Ndiye muenzaniso wedu kuti tinokunda sei chizvarwa chedu chakaipa sokukunda kwaakaita chizvarwa chake chakaipa. Rangarirai, paakauya panyika panongori neuwandu hwekusatenda kana kudarika pane hwakavepo pane imwe nguva. Hazvina kana kumbomunetsa napaduku pose. Vavakamudana kuti dhiabhorosi panzvimbo yaMwari, vavakamudana zvose zvaikwanisika kuitwa. Hazvina kumunetsa napaduku pose. Aiva nechinangwa chimwe chete, kuita zvababa, kuchengeta shoko. Shoko ndiMwari. Aiva nepfungwa imwe chete. Tinoedzwa pane dzimwe nguva kudzokera shure. Vazhinji venyu munoedzwa kudzokera kusangano, kudzokera kunotora, nokuti nyika yose inoti, uri wesangano ripi? Uri nhengo yekereke ipi? Tinoedzwa kuita zvakadaro. Tose tinodaro. Hanzvadzi dzedu dzinoedzwa kudzokera. Kudzokera kunobatana nemamwe ose masangano, nemamwe maassemblies, kana makereke aMwari, kana mamwe awo. Woramba uri muPentecosta, worega vhudzi rako richidimurwa. Zvino woita mapfekero nenzira yose yaungada. Maona, munoedzwa kuita zvakadaro, kudzokera unova nemukurumbira muchizvarwa chino chakaipa chatiri kurarama tiri. Apo ichi ndicho chivi chikuru chemumazuva edu. Ndicho chivi chikuru pakati pevanhu vedu zvemunyika, sezvakataurwa nebhaibheri. Zera reRaodikia rakadaro. Dere zvemunyika akapfuma, hapana chaanoshayiwa, asingazive kuti haana kusimira, akasuwa, anosiririsa. Uye ibofu ndicho chivi chezuva rino. Apo paunonzwa shoko raMwari richidaridzira richizvipikisa, zvino iwe wotora imwe nzira. Haufarirwe nenyika, unoedzwa kudzokera shure. Ndinoziva munoramba muchiti kwandiri, ndinozviziva muri kuti nguva dzose, ndinozviziva kuti munoneta neni pandinoramba ndichitaura pamusoro pezvinhu izvi. Ndinonetawo nokuramba ndichikuonai muchizviitawo zvakare. Ndizvozvo chivi ichi chandiri kuedza kukutaurirai nezvacho. Munoti muri kurambirei muchitaura nezvacho, saka chiregai kuzviita. Ndiri kuedza kuponesa upenyu hwako neshoko. Ndinonetawo zvakare, saka chingotwasanuka. Ichi chivi hachifaniri kuitwa. Hongu changamira. Tinofanira kukunda zvinhu izvi. Tinotarisira kuedzwa nazvo nenyika. Ukada nyika, zvinhu zvemunyika, rudo rwaMwari harwumo mauri. Jesu akadaro. Zvino tave kungovhara nokutaura izvi. Pane mubayiro wemukundi. Regai ndikuveregerei chimwe chinhu. Zarurai mumabhaibheri enyu Ngati dzokere kuna zvakazaro kwa chitsauko 3:2. Tarirai pano zvino, zvinhu zvose izvi zvandanga ndiri kutaura nezvazvo kukuda. Zvino chingozvitarisa, uone, zvidzvere muchirigiriro chemweya, uona kana wakakuda. Zvino mharidzo yokutanga kumutumwa Efeso, ndinoda kuti muteerere kune zvaakataura. Uye zvakazarurwa chitsauko 2:7. Izvi ndezvekuzera iri rekereke. Apo paakavaudza zvose zvavakanga vaita, vakasiya rudo rwavo rwepakutanga. 7. Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kumakereke. Unokunda munhu, kwete kereke. Unokunda, kunda, ndichamutendera kuti adye muti woupenyu uri pakati muparadhiso yaMwari. Maona, vakundi muEfeso. Zvino rinotevera raiva Simena. Zvino kuvakundi vaivavo tinoteerera kune izvi. Zvino 11. Kune uwu une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kumakereke. Unokunda haanga kuvadzwi norufu rwechipiri. Maona, vakarwukunda. Zvino izvozvo zvinotarirai kuPegamo. Tichaona izvo mukundi zvaakamusiyira imomo. Tinovereka 17. Kukereke yePegamo. Une nzeve uyo ndiye munhu ari oga, kwete boka rose. Munhu ari oga ndiwo mwega uri kubuda. Munoona kereke. Regai uyo ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kumakereke. Unokunda, ndichamupa kuti adye mana yakavanzika, uye ndichamupa ibwe jena napambwe iro zita idzva rakanyorwapo, risingazivikanwe nomunhu asi naiye unorigamuchira. Ndiye mukundi wemuzera rekereke. Zvino rinotevera itiyatira. Ngationei kuti mukundi aiva nei muzuva iri. Ngatitorei 26. Unokunda achichengeta mabasa angu kusvikira pakupedzisira, ndichamupa simba pamusoro pamarudzi. Ndizvozvo. Uye uchafudza netsvimbo yedare, uye sehari yemuumbi dzinoputsanywa, sezvandakapiwawo nababa vangu. Munoona, naye kuchigaro chake, Kristu achatonga marudzi netsvimbo yedare, uye heno yekereke yakakunda igere imomo naye kuputsanya marudzi netsvimbo yedare. Zvino ngativatorei kukereke yeSadhisi. Zvino 5 yechitsauko 3. Unokunda uchapfekedzwa saizvozvo nguo chena. Handingatongodziba zita rake mubhuku roupenyu. Ndichapupura zita rake pamberi pababa vangu nepamberi pevatumwa vatsvene. Ndizvo kumukundi muSadhisi. Zvino ngatitorei zvino 12. Zvino izvi zviri kukereke yePhiladelphia mudima 12. Unokunda ndichamuita mbiru mutemberi yaMwari wangu. Haangazobudimozve. Ndichanyora pamusoro pake zita rangu, zita raMwari wangu, nezita reguta raMwari wangu. Jerusarema idzva rinoburuka kudenga kuna Mwari, uye ndichanyora paari zita rangu idzva. Tarirai zviri kuvimbiswa mukundi. Maona, zvino ndiro Raodikia, ndiro zera rokupedzisera rekereke. Pachava nevakundi imomo. Tarisai pano. Ivo, rangarirai, zera roga roga rekereke, iro rinoritevera, rinogamuchira izvo zvose zvakapiwa nemamwe ose. Tarira kumusoro kuno, zvino pano, mushure mokunge vagamuchira masimba ose aya, mazita matsva aya, nezvose zvakanyorwa, izvo zvakavimbisa, uye nokudya mana yakavanzika, nezvose zvichidzika. Tarirai zera rekupedzisira zvakazarwa 3:21. Unokunda ndinopa chinhu ichi kuti agare neni muchigaro changu choushe. Ameni. Seniwo ndakakunda ndikagara pamwe chete nababa vangu muchigaro chavo choushe. Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kumakereke. Pane muairo wevakundi. Enda mberi, ruware hapa. Kana zviri mauri, isa padivi matope nezvimwe zvose. Wobarikidzira kuenda kumusoro. Hongu chagabire, kugara neni muchigaro changu choushe. Unoziva pane imwe nguva, amai vaJakobho naJohani hatiwane nguva yekuzviverenga. Amai vaJakobho naJohani vakauya ndokukumbira nzvimbo iyoyi. Munozviziva? Munozvirangarira? Ishe, itai kuti mwanakomana wangu agare kune rimwe divi, uye mumwe mwanakomana wangu ogara kune rimwe. Ndicho chishuwo chaamai kumwanakomana wavo. Asi tarisai, asi nzvimbo iyoyo Jesu akati yakateverwa. Nzvimbo iyi yakanga isati yavepo panguva iyi. Sei? Cherechedzai. ichapiwa kune avo vayakagadzirirwa. Chii? Uyo achagara kurudyi neuyo ari pedyo sadai akanga asati akunda. Aona, chaive chisati akati handidi ndiropa, handikwanise kuipa, asi ichapiwa mushure mokunge muedzo wauya. Amen. Maona, handikwanise kuipa, asi mushure mokuuya kwemiedzo vachagara kurudyi nekuruboshwe pane mbeu yakateberwa yakabirira izvozvo. Kudzeuko ichapiwa kune avo vakaivimbiswa. Ichapiwa ikoko, asi muedzo hausati wauya, zvokuti asati ati akunda. Maona, munhu aizotora nzvimbo iyi kune rimwe divi nemumwe achitora kune rimwe divi pedyo naye muumambo, zvakanga zvisari zvaitwa. Munoona, pasati pava nokukunda, muedzo wakanga usati wauya, uchauya munguva inotevera. Kana tikatambudzikira Kristu neshoko rake, tichatonga pamwe chete naye, nokuti iye ndiye shoko. Rangarirai, kana tikatambudzika nokuda kwake neshoko rake, tichatonga pamwe chete naye mushoko rake. Chechedzai, iye muenzaniso wedu akakunda zvino nokukwira mudenga mushure mokukunda rufu, gehena, urwere, bwiro, zvose akakunda. Zvino akakwira kumusoro ndokutapa utapwa ndokupa vanhu zvipo. Yakange iri testamende yakare, pamwe nevatsvene vemutestamende yakare vakanga vakunda vakatsvaka munhu akadaro, zvino vakafa chisati chasvika. Asi pakauya munhu uyu hazvina kudzivisa vaive vavete. Haugone kurasikirwa nenzira ipi zvayo kurarama kana kufa. Zvinoita mutsauko wei hazvidzivise. Maona, vakazvitarisira. Kunyange Jobho kareko akautsvaka akati, ndinoziva mudzikinuri wangu anorarama uye pamazuva okupedzisira achamira panyika. Paiva nemurume akarurama, munhu akakwana, aipira chibayiro, aiita zvose zvaiudzwa naMwari kuti aite, aizviita noruremekedzo nerukudzo, aiva muprofita. Zvadaro Satani akauyako kuzomuedza sokuuya kwaanoita kuzomuedza. Chii chaakaita? Akaramba akamirapo. Mudzimai wake akatouyawo ndokuti, wadiwa tuka Mwari wafa rufu, uri kuratidzika zvinosiririsa zvikuru. Wakagara ipapo akati, unotaura somudzimai bedzi. Zvino haana kumboti aiva bedzi, asi akataura serimwe ravo. Maona, akati, unotaura semudzimai bedzi. Ndokuti Ishe vakapa uye Ishe vakatora, zita rashe ngarirumbidzwe. Akakunda, akakunda zvaitaurwa nevavakidzani, akakunda izvo nhengo dzose dzekereke iri dhadhi nevamwe vose zvavaitaura, akakunda mubhishopi nezvaaitaura, akakunda mukadhinari nezvaaitaura, akakunda sangano nezvaaitaura, akagara nokururamiswa neshoko. Amen. Zvakadaro akarasikirwa nezvinhu zvose zvaiva nazvo, kunyange vana vake. Akapara mamota nechimedu chemudziyo wevhu agere ipapo, asi zvakadaro akakunda. Zvino apo nguva huru yemiedzo payakanga yaguva, zvino makore akakotonoka achidzokera. Akatarisa chinhu chose chinozwisisika akati, pane tariro mumuti, kana uchinge wafa unorarama zvakare, uye kana mbeu yawira muvhu inoora inorarama zvakare. Asi munhu akavata obudisa mweya wake anobva apera. Zvino vana vake vanouya, vanakomana vake kuzomuremekedza nokumuchevera, iye haazvioni haamuke zvakare. Heunoi uyo, dambudziko nderipi? Ndiri mbeu zvakare, ndiri chimwe chinhu icho chiri mbeu, uye ndichaenda muvhu, handikwanise kumuka zvachose, ndichavatapo. Ndivanzei mubwiro, ndichengetei panzvimbo yakavanda kusvikira hasha dzenyu dzapera. Nditarirei nguva munditonge, seapo matombo anopera mvura inokuya dombo. Akaenderera mberi achitaura zvinhu zvose izvi. Aikwanisa kuona mienzaniso yose kudzeuko zvazvaive. Haana kungogona kuzviona. Zvino Advance Rogers, munorangarira pandakazviparidza pamariro abasti. Maona, uye kuti anozokuya dombo, uye zvinhu izvi. Imi ndivanzei mubwiro, ndichengetei panzvimbo yakavanda. Akaramba achimanikidzira akati, dai ndaiziva, dai ndaiziva kwandikagona kuenda kumunhu anokwanisa kuisa maoko ake pandiri, munhu mutadzi naMwari mutsvene, otaura naye akandimiririra. Ini zvangu, ariko, ndinoziva ariko, aripo mumwe munhu uko anokwanisa kuzviita aripo mumwe munhu pane imwe nzvimbo. Ndingamuwanepi munhu uyu? Ndingawanepi? Ndichagogodza pamukova wake ndigotaura naye, dai mumwe angoisa ruoko rwake pandiri nepana Mwari ogondivharira mukaha ogotaura. Dai ndaikwanisa kuwana munhu uyu. Oh, aripiko? Akatsvaga muchechi make, akatsvaga nemusangano rake, hahana kuwana munhu akadaro. Zvino kamwe kamwe makore akakotonoka achidzokera ndokuona munhu uya achiuya. Oh, mwoyo wake mutana wakarova nomufaro. Zvino chimwe chinhu chakaitika ndinoziva mudzikinuri wangu mupenyu. Aripo munhu akadaro. Amen. Achiripo munhu akadaro. Ndinoziva mudzikinuri wangu mupenyu. Kunyange hoye dzaparadza mutumbi uno, asi munyama yangu ndichaona Mwari. Uyo wandichazvionera achapira panyika nezuva rokupedzisira. Mangwanani aya eEaster paakamuka uko, uye mutumbi waJobho wakanga usadariki chipuru chizere chedota, akanga akamirira aive boka riya rakasanangurwa. Akamuka kubva mubwiro ndokupinda muguta aina Abrahama, Isaka, Jakobho, Jobho, enizvangu. Amen. Nokuti vaitsvaka munhu akadaro. Uye kune avo vanotarisira Kristu kechipiri, vanokwanisa kukunda zvinhu zvemunyika ino nenyasha dzake kupinda maari, wopfiga meso ako kuzvinhu zvose kunze kwake neshoko rake, achaonekwa kechipiri mukubwinya. Nokuti hwamanda yaMwari icharira, vakafa muna Kristu vachamuka, avo vari vapenyu vakasara vachashandurwa kamwe kamwe mukubwaira kweziso, tichabvutwa pamwe chete kunosangana naye muchadenga. Kunyange ndave chipunu chizere chemadota, kana kunge ndiri mupenyu paanouya, hazvina mutsauko kwandiri. Amen. Hazvina basa, nokuti ndakabata chiratidzo. Chifukidzo chakabviswa. Zvino ndinomuona uyo aikwanisa kumira kuisa ruoko rwake pandiri, munhu mutadzi nepana Mwari mutsvene, uye ndiye murevereri wangu, ndiye shoko randinomiririra. Pakutanga kwaiva neshoko, ndiye shoko riya, uye anondimiririra ikoko. Amen. Uye ndichazvidanidzira chero ndiri kufema. Ndiye rumuko rwangu neupenyu hwangu, uye dzimwe nzvimbo dzose ijecha rinonyudza. Dzimwe nzvimbo dzose ijecha rinonyudza. Sezvo akabata avo vaive vakazvitarisira, saizvozvo achauya kumutsvene wese wemutestamende itsva, akakunda musoropodzi wese ari musangano, uye akakunda zvivi zvine mukurumbira zvezuva rino, zvezera rino ratiri kurarama mariri zvino, sezvaakaita murimango mazera ose ekereke, avo vakakunda muzera iroro rekereke. Avo vakakunda chii? Ndakapfuma. Hapana chandinoshaya. Ndine ndiri zvose zvokuti nezvose zvokuti, uye ndiri mwega ndiri zvokuti. Hapana chandinoshaya. Uye hauzive kuti hauna kusimira, uri bofu. Vaona zera rinonyengera randataura. Hazvina kuita seavo vaidimurwa misoro kareko kuti vawane dombo jena, kwete avo vakafira chitendero, vakapiswa nehuni nezvinhu zvakadaro vakawana korona. Asi nderino zera rinonyengera zvino, vanofunga kuti vari zvinhu zvose. Handiti ndiri nhengo yekereke, ndiri murume akanaka, ndiri mudzimai akanaka, ndinoita zvakati, handifaniri kuita zvokuti. Asi uyo anokunda, uyo anokunda zvinhu zvose zvenyika zvezera rino, vachaitei? Vose vachagara naye muchigaro chake choushe, vachapinda mukubvutwa paanouya. Ini zvangu, kondinoita hanya nei zvino? Kotingaitireiko basa nezvinotaurwa nenyika? Kotingaitireiko basa nezvinotaurwa nemumwe munhu? Mweya mutsvene mukuru ari pakati pedu. Shoko yake yemoto inotitungamirira nokutifambisa mugwara. Shoko rake rinosimbiswa pamberi pedu. Rudo rwake rwuri mumwoyo medu. Nyika iri kumashure. Tadarika rufu, tapinda muupenyu. Nyika inofunga kuti unopenga. Asi Jesu angatakure here muchinjikwa uyu oga, uye nyika yose yoregwa ichienda zvayo yakadaro? Pane muchinjikwa wemunhu wose, uye pane muchinjikwa wangu. Makore makumi matatu nematatu mumunda wekuvhangera, zvino muchinjikwa uyu wakayereswa ndichautakura kusvikira rufu rwandisunungura. Regai hama dzangu dzindirambe vagotaura zvavanoda kana kundiramba, asi pashoko iri ndinomira, uye iri roga. Muchinjikwa uyu wakayereswa ndichautakura kusvikira rufu rwandisunungura. Zvino ndozoenda kumusha mukubvutwa kunopfeka korona. Ndizvo zvatinoda tose. Handizvo? Ndizvo zvatinoda. Ndiyo tariro nechikumbiro chedu. Hatina dzimwe pfungwa, asi iyo iri pamusoro pa Jesu Kristo uye tinobira pakururama kwake kwega uye kururama kwake kuri mushoko rake zvino shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu zvino shoko richiri kuzviratidza kukunda sei ndokutora shoko vimbiso mukuzvininipisa uchifamba wakazvininipisa muchidya uyu wakayereswa ndichautakura kusvikira rufu rwandisunungura zvino ndozoenda kumusha kunopfeka korona nokuti kana hwamanda iyarira unogona kundiviga mugungwa asi hwamanda ichandimutsa ndizvozvo ndiri kuenda kumusha rimwe zuva ameni tisati tasvikako ndicharamba ndichishingaira ameni ndakatakura muchinjikwa uyu ndakachengeta meso angu asina kutarisa pavanhu asi pakarivhari iri mberi nokuti aiva muenzaniso wangu akaratidza kuti zvinoitwa sei uye muenzaniso wake tinoutevera nomufaro zuva roga roga ndiri kutevera Jesu nhano yoga yoga yenzira ndiri kutevera Jesu nhano yoga yoga yenzira hamuzvide here izvi o ndinofunga sei kumutevera zuva roga roga nhano yose yenzira ngatinamatei ishe Jesu awa nemaminitsi gumi nemashanu zvino ndimire pano ndichiedza kutora shoko renyu ndichiedza kutsanangurira vanhu kuti vangakunda sei makatiudza maitirwo acho hamuna bedzi kungotitaurira asi makaratidza maitirwo acho makatitungamirira makatiratidza maitiro atinozviita kugamuchira shoko mukati medu uye nokuva nechokwadi kubatirira pashoko iri zvakanyorwa zvichinzi mumuedzo wese asi zvininipise kufamba wakazvininipisa zvadaro tinenge takunda kubudikidza nemi nesimba renyu rakakunda nechekare muvengi wedu zvino chinhu choga chatinofanira kuita kungofamba takazvininipisa nokutenda muchizvitenda uye nebheji redu rokuzvizivisa remweya mutsvene zvino satani anofanira kusuduruka pane mahengechefu ari pano anomirira vanhu vanorwara vane zvishuwo ishe uye vanoverenga mushoko iri risingakundike apa vakatora kubva pamuviri wemutsvene pauro mahengechefu namaaproni zvakaiswa pane vanhu vairwara mweya yetsvina yakabuda mavari uye zvishamiso zvikuru zvakaitwa zvino ndimi ishe jesu mumwe chete nhasi pauro akaparidza shoko rino ndokunyora shoko rino shoko rimwe chete ratiri kuedza kutevera nokuti akatora testamende yekare ndokuifananidzira ndokuiratidza kuti yaive mufananidzo kuti testamende yose yekare yaive mufananidzo wakakwana weitsva o ishe dai tikatevera muenzaniso uyu tinoona ishe wedu zvaakaita uye tinocherechedza kuti vatsvene vaya vemutestamende yakare mangwanani ano tinoona kuti vakanyatsoenda jesu paakamuka vakaenda naye uye ishe tinotenda kuti tichaenda kana aridza hwamanda tinozvitenda kuti mwenga uchaenda nezuva iroro unobatana neboka ravo revahebheru zvino pamwe chete pachava nemabiko emuchato mukubwinya avo vakamirira tinokumbira zvino nyasha netsitsi dzenyu pamusoro pedu vakundi ishe vakundi ndizvo zvatinoshuvira kuva tikundei isu ishe jesu makakunda nyika zvino ndinonamata kuti muchaita kuti munhu wese ari muno mangwanani ano abvise chivi chose abvise mutoro unokurumidza kutigumbura kuitira kuti tigomhanya nokutsungirira nhange mutange yatakaisirwa mberi kwedu pauro akataura izvi baba vedu vokudenga umo mubhuku ravahebheru kuti tinofanira kubvisa zvose zvinoremedza chitsauko 12 chiya maakataura nezvazvo mushure mokunge aratidza nezvemienzaniso kareko avo vakaenda mberi avo vasina kuenda mberi avo vasina kutevera nemwoyo wose avo vakatevera vari mberi avo vakasarira kumashure akaratidza mienzaniso zvino akatendeuka nokuti ngatibvisei zvose zvinoremedza kano kose kaduku kanotikanganisa kuitira kuti tigomhanya nokutsungirira nhange mutange yataisirwa mberi kwedu takatarisa kwaari muvambi nemupedzisi wekutenda kwedu akatipa mienzaniso tinoita izvozvo mangwanani ano baba zvino takakotamisa misoro yedu zvinonyatsotarisisai chaizvo chaizvo izvo uye zvino ivai makanyatso perera zvinongo tora ndizvo zvoga zvazvinotora kuzvidzvera kwako nokuperera kwako nyatsongwarira pauri kudzvera zvino ndinzverei ishe ndiedzei mune chakaipa here mandiri kana chirimo ishe regai ndichisiye pasi ipo pano zvino panzvimbo ino pandakakotama ndiyo aritari yenyu ndinozviisa pasi ipo pano zvino ndoisa tsoka dzangu pamusoro pazvo pandichafamba ndichienda zvichange zviri ipapo simba reropa renyu richazviparadza ndinoona kuve mukundi ndine chinhu chiri kundinetsa ishe ndinoona kukunda mangwanani ano ndinokwanisa nemi ndazviudzwa neshoko renyu ndinozviradzika pasi zvino ishe uye ndinoisa tsoka dzangu pazviri pandinobuda muno muchivakwa mangwanani ano ndoenda ndichiziva kuti zvaiswa mubhavha remushonga unochenesa wamwari harizorangarirwi zvakare ndinozvireurura zvino ndokumbira tsitsi takakotamisa misoro yedu meso edu akavharwa mwoyo yedu ichifunga tiwo mukova kumunhu wemukati zvino pane chimwe chinhu here chaunoda kubvisa mangwanani ano chimwe chinhu chaunoda kukunda uye wamboedza zvakaomarara asi mangwanani ano uchangobva warega zvokuedza uchangogamuchira zvaakaita ndinoda kuti ugosimudza ruoko rwako uchiti ishe ndinoda kukunda chimwe chinhu chinondinetsa ishe jesu munoona maoko ayo zvino semuranda wenyu ndakamira pakati pevapenyu nevakafa ndinotsiura zvose zviri kunetsa vanhu ava nendiwo pachangu uye ndinokumbira nemuzita rajesu kristu tinogona kuzvisiya pano paaritari yamwari uye tigobva tichienda mangwanani ano takasununguka sevakundi kana hanzvadzi dzedu dzanga dzisati dzava nenyasha zvino dai vakadziwana iye zvino ishe kana hama dzedu dzanga dzisati dzawana nyasha dai vakadziwana iye zvino uye dai mukuzvininipisa amai nevana vavo panzvimbo yokuva vanozvikudza amai vanoziva kuti vagere ivo muparidzi kuvana vaduku ava upenyu hwavo muenzaniso baba muenzaniso kuna amai nokuti ndiye musoro weimba amai vanga vari kuedza kuvatonga-tonga havachazviiti zvakare kana baba vanga vari kuvashandisa sechitsiko chepasi hazvichaitwi zvakare amai mubatsiri zviitei ishe dai zvinhu zvose izvi zvinotidzivisa ishe zvabviswa tiri kuzvichenesa baba panguva youpenyu yatinayo mberi kwedu tichiziva izvi kuti tinofanira kusvika kumagumo ayo uye nenguva isipi saka mangwanani ano tinotora mukana uyu mushure memharidzo ino tinotora mukana ishe kuuya nokuti tinorayirwa kuti tiuye isa mitoro yako paari nokuti ane hanya newe ndinoziva kuti mune hanya ishe makava nehanya dzekutifira uyewo zviro kwazvo tine hanya dzokugamuchira zvamakafira tichenesei ishe tizadzei patsva nemweya mutsvene dai mweya mutsvene wangotonga mumwoyo yedu zvikurusa kuti tigofamba tigokanganwa zvinhu zvakapfuura matakanana nematope atambogara maari tinoshingairira kunaridzano dzekudanwa kwepamusoro uko zviedza zvedu zvinokwanisa kupenya saizvozvo mukutapira nekuzvininipisa kusvikira mupfuuri wese anogona kuti pane mukristu anogara pachikomo ichowo munhu uyo mudzimai uyo murume uyo iruva ramwari rakanyatsocheneswa vanotapira uye vane mutsa nguva dzose vane rudo nekutapira nokunzwisisa zviitei baba ngativei nemunyu kuti nyika igova nenyota zviitei baba tigokunda zvinhu zvemunyika ino nezvineswa zveupenyu huno nemuzita rajesu kristu amen ndinokwanisa zvino ngatisimudzei ruoko rwedu muponesi kudana chii kwira kumusoro kubva mumatope upenyu hwepamusoro chimwe chinhu chiri mauri chiri kukukakatira ikoko chii ndiye zasi mumatope maruva maduku mune upenyu imomo huri kuzvimanikidzira kwamuri ndizvo zviri kukudana uya kumusoro kunze kwematope kutevera kutevera zvino unorevesa here zvinovhara meso ako kwanonditungamira ndichate zvino chizvipira pachako revesa zvino kwanonditungamira ndichatevera kwanonditungamira ndichatevera ndichaenda naye naye nzira yose kwanonditungamira ndi mukungotapira zvino rangarirai zviise ipapo anotungamira tichazviisa pano ishe ndave kukuteverai kubvira iye zvino ndinozvigamuchira ndinozvitenda kwanotungamira rangarira upenyu hwako huchapupura zvinodarika muromo wako zvaunorarama zvicharatidza kuvanhu zvinodarika zvaunotaura kuenda naye naye nzira kupi nzira yose chingozvipira zvakadzama wakaperera nemwoyo wose kodai ino iri iyo nguva yaungatenderwa kunamata kekupedzisera inogona kuva iyo ndine tariro yokuti handiyo inogona kunge iri iyo zvadaro iva nechokwadi zvino chokwadi chemazviro kwazvo chokwadi chemazviro kwazvo rangarirai mukova uchavhara rimwe zuva zvino zvinenge zvapera kumbira uchawana chingofunga pamusoro pekubwinya kwese kwaari kukupa zvose zvaakaita ndinotenda ishe ndinotenda ndinotenda kuti ndimi mukundi wangu ndinongofamba nemi ishe ndinoda kugara pedyo nemi kuti pamuri ndipo pandinoda kuva uye rangarirai makatiudza baba kuti tichava nashe nokusingaperi kana tabvutwa tangomuona muchidimbu zvino paari kufamba nesu zvino asi ikoko tichachiri chikuru zvakadini kungoziva kuti ari pakati pedu zvichange zvakadini patichange tinaye nokusingaperi tinonyatsoda zvose zvatinoita tinogona kubuda tichityaira tinogona kuenda kunotenga tinogona kuenda kunovhima kunoraura kana chingavei chatingaita chinotipa mufaro asi kana kereke yazaruka munoona tinoda kusangana naishe vedu ndicho chinhu chikurusa pane zvose zvinofungai akativimbisa uye nokusingaperi tova nashe togara naye muchigaro chake cheushe tova naye nokusingaperi mwari takazvininipisa takakotamisa misoro tinozvigamuchira ishe nemuzita rajesu kristu unonzwa here kuti unogona kungosiya zvinhu zvose mutoro wose unokwanisa kungofamba pamusoro pazvo zvino kana wakadaro simudza ruoko rwako uti nenyasha dzamwari ndinoisa muedzo uyu pasi handisi kuzourwisa zvachose ndiri kuzongobata ruoko rwake ndotanga kufambira mberi ndakarwisa hama branham ndakaedza kurega kuputa fodya ndakaedza kurega vhudzi rangu richikura ndakaedza kuita zvakati ndakaita ndakaedza nesimba rose hama branham ndiri kungozvitadza chirega kuzviedza zvachose chingobata ruoko rwake kuti baba imi chisai ruoko rwangu muruoko rwenyuwo maona ndave kungokupai ruoko rwangu ndichafamba ndichienda mberi ishe ndichitarisa kwamuri zvinoitika zvichakupfekedza somukristu chaiye munozova mukristu chaiye kusvikira ndakuonai manheru mwari vakudei vagova nemi muri vana vangu veivhangeri ndimi makatengwa zvino ndinopa mufudzi wenyu kwamuri kuti vatiparadzanise hama Oma Neville.